Straight is the Gate, preached March 1, 1959, Jeffersonville, Indiana. A Shona translation. Suo rakamanikana yakaparidzwa kurume 1, 1959, ku Jeffersonville, ku Indiana.
Thank you for that.
Thank you, Master.
It's so good to be back in the house of the Lord.
Master Manevo, Master. Chinu chakanaka kwazo kuva mumba ya Jehovha zvakare.
I always enjoy getting back to the tabernacle no matter wherever I go.
Wayose ndinofarira kudzoka kuno kutabernacle hazvinei kuti ndingaenda kupi.
There's something about this little old spot that I like to come back to.
Pane chimwe chinhu maererano nenzvimbo inoduku chinondiita kuti ndifarire kudzoka pano.
It's just, it was my first and only church I've ever pastored. And it just seems good to get back here again.
Chinongova onda ndiyo chechi yangu yokutanga uye ndiyo bedzi yandakafudza. Zvino ndinonzwa zvakanaka kudzoka pano zvakare.
And I believe that on that great morning when the sun refuses to shine and the stars fade out their light.
Uye ndinotenda kuti pamangwanani makuru zuva parichadzima nenyeredzi padzichashaya chiedza.
I believe there'll be some from this tabernacle present there that day that's washed in the blood of the Lamb. I'm looking for that time.
Ndinotenda kuti panenge paina vamwe vachabva patabernacle pano zuva iroro vakagezwa muropa regwayana. Ndikutarisira nguva iyi.
As I come through the room just now, I'm met Sister Argenbright back there.
Pandanga ndichipinda mumba muno iko zvino ndasangana nehanzi Argenbright kumashure uko.
And she was telling me that there was some people here who was at the Kingston meeting that visited at the time.
Uye vanga vachindiudza kuti pano pana vanhu vakanga vari kumusangano vakaitwa ku Kingston vakanga vauya panguva iyoyo.
So happy to have them here as a testimony. Wherever they are, they'll hold their hands up. Was at the Kingston meeting in Jamaica. Just, yeah, back at the bank. All right. That's fine.
Kanavaripo, pavari, gavasumudze maoko avo, vaiva kumusangano wo Kingston ku Jamaica. Ingo hongu kumashure uko. Kokupedzisira hongu zvakanaka.
I see Oral's postcard. I guess you've already announced his meetings.
Ndirikuona postcard ra Oral. Ndinotenda kuti matozivisa sangano yake kare.
I didn't know it until the dates until yesterday. I think it begins on the 6th.
Ndanga ndisingazivi mazuva acho kusvikira nezuro. Ndinofunga kuti achatanga musi wa 6. Handizvo here?
6th through the 15th, Brother Roberts in Louisville.
Musi wa 6 kusvikira musi wa 15, Hama Roberts vari muLouisville.
Now, go hear him. Brother Roberts is a bosom friend of mine and a real servant of Christ.
Noendai mundovanzwa, Hama Roberts ishamwari yangu yapamoyo.
And I'm sure you'll enjoy his messages night after night. And as he prays for the sick, I'm sure that you'll see God move. Because he is a great warrior of faith, Brother Roberts is. And a God, man who God is using mightily.
Nokuti iwo murwi mukuru wehondo yokutenda Hama Roberts. Munhu ari kushandiswa naMwari zvakanyanya.
And his ministry has climbed from, I remember when I first met Brother Roberts, he was in a little ragged tent over in St. Louis, Missouri.
Uye shumiro yavo yakakwira kubva. Ndinorangarira pandakatanga kusangana nehama Roberts wakanga vari mutende rakangodaro ku St. Louis, Missouri.
And I was in Kansas City, Missouri, and I was in Kansas City, Kansas, in an auditorium.
Uye ndakanga ndiri kwete guta reKansas, Missouri. Uye ndakanga ndiri muguta reKansas, ku Kansas.
He sat on the front seat. Now, after service is over, we went around to the back and was talking. They introduced me to him.
vakagara pachigaro chapamberi mushure mokunge musangano wapera takaenda kumashure tikatanga kukurukurirana vakavaudza kuti ndaivani.
He's younger than I am. Oral's in his early 40s.
Vaduku kwandiri, Oral ana makore angangosvika makumi mana.
And so he said, "Do you think God would hear my prayer for the sick?"
Zvino akati, "Munofunga kuti Mwari anganinzwa here kunamatira vanorwara?"
I said, "Brother, he'll hear anybody's prayer that'll pray."
Ndakati, "Hama anonzwa munyengetero waani nani zvake anonamata."
Well, he started off and he said, "Here I go."
Vakatangira ipapo uye vakati, "Ndava kuenda."
And he's a very smart man, college education, 4 years of psychology, and I'm sure he's a brilliant man.
Murume akachenjera kwazvo uye akaenda kucollege akaita makore mana achidzidza psychology. Uye ndine chokwadi chokuti iye munhu akangwara.
And he's got up to a place now to where he's got a staff of advisors around him.
Zvinoasvika panzvimbo yokuti ava navamwe vanhu vanomubatsira nokumupa mazano.
And thanks to when he speaks, he thinks it out. And you'll really enjoy him, I'm sure.
Nezvimwe kusvikira kana achitaura anotanga anyatsofunga uye ndine chokwadi kuti muchafara kuva naye.
And so now I would like to give just a little report on what our Lord did in our little humble meeting in Jamaica and in Puerto Rico.
Nokudaro zvino ndinoda kutsanangura zvakaitwa naShe pamusangano wakazvidzika watakaita kuJamaica nokuPuerto Rico.
It was a strange thing that I went over because many calls come in.
Chakava chunhu chinoshamisa kuti ndakaenda nokuti ndaidaidzwa kwakawanda.
As Leo here knows that the phone and through the run of a week there's literally hundreds of places called for meetings.
Salia aripana anozviziva kuti foni uye svondo rino rose pane mazana enzvimbo dziri kundikoka kumisangano.
But yet I like to feel led where I go. Like for
asi ndinoda kunzwa kutungamirwa kwandinenge ndichienda, ndinofarira kuita izvozvo.
If I go because the man sent for me to come, then I come in the name of that church or that organization.
Nokuti ndikaenda nokuda kwokuti munhu andikoka, zvino ndinenge ndaenda nezvita rechechi kana resangano.
If I would go because Brother Neville said I should go, I would have to go in the name of Brother Neville.
Kana ndikaenda nokuti hama Neville vati ndiende, ndinenge ndichienda muzita rehama Neville.
But I like to go when Jesus sends, so you can go in the name of the Lord Jesus to meet the people.
Asi ndinoda kuenda kana Jesu andituma kuti ndigoenda muzita raJesu kundosangana navanhu.
And I was laying on the bed and I'd been a little tired.
Zvino ndakanga ndakarara pamubhedha uye ndainzwa kuneta.
This valley, sooner or later I'll have to leave this valley because it's just breaking my throat to such a place I just can't hardly stand it.
Mupata muno gare gare ndinofanira kubva mupata muno nokuti zviri kundikanganisa pauro pangu zvokuti handichakwanisi kuenderera mberi.
I can be away and be back. We come the other day, Leo and I, within 40 miles after being in the swamps in Florida.
Ndinokwanisa kuenda pandinodzoka. Takauya rimwe zuva Leo neni, takanga tiri mamaira makumi mana kubva munzvimbo dzakanyorova dzeFlorida.
Throat all cleared up and within 40 miles of Louisville it stopped again.
Pauro pangu pakanga pavhurika, zvino kwasara mamaira makumi mana kuti tisvike kuLouisville, pakavhara zvakare.
Brother Banks Woods ought to be here somewhere this morning, and the other day coming in from Kingston and Puerto Rico where my throat had just been perfect.
Ama Banks Woods vanofanira kunge vari muno pane imwe nzvimbo mangwana nano, uye rimwe zuva ndichibva kuKingston no Puerto Rico, Paulo pangu pakanga papora.
And I got off the airplane, still all right, and before we could get to Jeffersonville, it closed up again.
Zvino ndakaburuka mundege ndichiri kunzwa zvakanaka. Zvino ndisandasvika kuJeffersonville, pakadzivira zvakare.
It's the valley here, it's the bacteria in the air, or either God one trying to get me away.
Maona, zvinokonzerwa nomupata uyu. Utachiona huri mumhepo ino kana kuti zvimwe ndimwari ari kuedza kundibvisa pano.
So I don't understand it. I've prayed and asked so many times.
Nokudaro ini handizvinzwisisi, ndakanamata ndikakumbira nguva dzakawanda.
But however, I just woke up. It's about 3 o'clock in the morning.
Asi zvisinei Ndakamuka yakanga iri awa yechitatu mangwanani.
And my wife and little boy was asleep.
Zvino mudzimai wangu nomukomana wangu muduku vakanga vakarara.
I raised up on the side of the bed and I seen a great number of people had gathered at a large place.
Zvino ndakamuka parutivi rwomubhedha ndikaona vanhu vakawanda vakaungana pane imwe nzvimbo huru.
And I said to Billy Paul, you go in there and give those people prayer cards.
Zvino ndakati kuna Billy Paul, enda umo undopa vanhu makadhi okunamatirwa.
And he said, okay, Dad.
Zvino akati zvakanaka baba.
And a few minutes he returned and said, you can't give prayer cards to those people.
Mushure mamaminetsi mashoma akadzoka akati, hazvikwanisiki kupa makadhi okunamatirwa kuvanhu ava.
He said, you see this man standing here? I said, yes.
Akati, muri kuona murume uyu akamira apa here? Ndikati, hongu.
He said, he was over here, and I said, everybody wants a prayer card, hold up your hands.
Akati, anga ari pano uye ini, pandati munhu wose anoda kadhi rokunamatirwa ngasimudze ruoko.
And said, I went to give him a prayer card. He went somewhere else, and then I went over there, and he was over somewhere else. Now here he is way back over here.
Akati, ndanga ndichida kumupa kadhi rokunamatirwa. Ndokubva aenda pane imwe nzvimbo zvino pandamuteera ipapo angava pane imwe nzvimbo zvakare zvino ava kumashure uko.
So I can't even give out one prayer card.
Akandatadza kupakana kadhi rimwe chete zvaro rokunamatirwa.
I said, well, Billy, you won't have to give out prayer cards because there's such a great space here to everybody can.
Ndikati zvakanaka Bill, hauchafaniri hako kupa makadhi okunamatirwa nokuti pane nzvimbo yakakura pano. Zvokuti munhu wose anokwanisa.
Prayer cards is to keep a riot, you see, and keep him in order.
Makadhi okunamatirwa ndokuti pasaita mhirizhonga, maona nokuvachengetedza vakadzikama.
I said, oh, I can take everybody there, no more than what there is in the space I've got, and line them up and pray for them one by one.
Ndakati, tinokwanisa kutora munhu wose aripo, vanokwana panzvimbo iripo ino. Ndovaisa mumutsara, ndovanamatira mumwe nomumwe.
And he said, all right. And he turned to the right and went away from me.
Zvino akati zvakanaka, uye akatendeuka kurudyi, akafamba achibva pandaiva.
And I turned around this way, as he went off that way and was watching.
Uye ini ndakatendeuka, ndichienda nenzira iyi. Iye ndokuenda nenzira iyo, ndakamutarisa.
And I heard a voice come down from heaven and said, but at this time I will begin to magnify.
Ndakanzwa inzwi richibva kudenga rikati, asi panguva ino ndichatanga kukusimudzira.
And I looked and I never seen such a crowd of people. They were swarming from everywhere.
Zvino ndakatarisa handina kumboona vanhu vakawanda zvakadaro vakanga vachibva kose kose.
And Brother Robert's name was called. So now Brother Oral Roberts is coming to see you.
Uye zita Rahama Roberts rakadaidzwa zvikanzi zvino hama Roberts vari kuuya kuzokuonai.
And I said, how shall I greet Brother Robert? Said, just the same way he greets you.
Zvino ndakati ndichakwazisa sei hama Roberts zvikanzi nenzira imwe chete yaanenge vakukwazisa nayo.
Well, I seen Brother Roberts coming with a black suit on, a little hat like Bing Crosby wears, a little turn up and pull down, a little black hat.
Zvino ndakaona hama Roberts vachiuya vakapfeka suit nema nekaheti kaduku sekanopfekwa naBing Crosby iya yedzimwe dzakatarisa kumusoro uye yodhonzerwa pasi kaheti kaduku katema.
And I was standing kind of up and he looked up and said, hello, Brother Branham.
Zvino ndakanga ndakamira pakakwirira uye iwo vakatarisa kwandiri vakati, kwaziwai hama Branham.
And I said, hello, Brother Roberts. Shook his hands.
Zvino ndakati, kwaziwai hama Roberts. Ndikavabata ruoko.
He said, you got a nice crowd. I said, quite a crowd, Brother Roberts.
Vakati mune boka rakanaka ndikati iboka chairo hama Roberts.
And he turned and went off the way Billy did to the right.
Zvino vakatendeuka vakaenda nenzira yakanga yaenda naBill kurudyi.
And I thought, where am I going to speak to them from? And I tried on everywhere to find a place to speak.
Zvino ndakafunga ndichataura nawo ndakamira papi. Zvino ndakatsvaga kose kose nzvimbo yokuti nditaure nawo ndiri.
I was in such a situation, something down, that I couldn't see where to speak to them from.
Ndakanga ndiri imwe nzvimbo pakaderera zvokuti ndakanga ndisingakwanisi kuona kuti ndingakwanisa kutaura navo.
And Somebody said, well, come over here. I said, well, you couldn't see no better there. And I started across the place, and I remember this. I said, the main thing for me to do is keep humble in my heart, always before God and His children.
Ndakati chinhu chandinofanira kuita kuramba ndakazvininipisa mwoyo mangu nguva dzose pamberi paMwari uye pamberi pavana vake.
And I come out of the vision. And I thought, what does that mean?
Ndakabuda muchiratidzo. Ndakafunga izvi zvinorevei?
Maybe it means we're going to have such a horde as where's it go to be at?
Zvichida zvinoreva kuti tichazova ne kana kuti ndokupi achava kupi?
You see, sometimes in visions, he don't tell you just where, he just speaks and you just, it's in parable-like.
Munoona dzimwe nguva muzviratidzo, haakuudzi kuti ndokupi, iye anongotaura iwe wongozo, zviri mumufananidzo.
Now I'm sure you that read the Bible understand that.
Zvakadaro zvino ndine chokwadi chokuti imi munoverenga Bible munonzwisa izvi.
And then I went into the front room and sat down for a little while. And it was about 3:30 or 4 o'clock in the
morning.
I got real sleepy. I went back and laid down and I dreamed a dream, and it was the most odd dream. Most all of you know one of the managers, Jack Moore. Brother Jack Moore, known him for years. I thought that I was out with the date with his daughter, a girl about 17 years old, and was taking her by the hand, leading her up the hill, little Jackie.
And
Well, I've known her since she was just a nursing baby. And I was leading her up the hill, and I went 3 city blocks up the hill, leading this girl. And we come under a big tree, and she sat down. And like a lot of the little teenage girls today wear them skirts that, you know, kind of bulge out. And she had on one of those kind of a skirts. And she tucked this little skirt and kind of spread it out and sit down. And as young folks usually looking at each other, she folded her hands like this and began to look up towards the sky. And well, Jackie is a very fine little girl, but she has a great big mouth and great big eyes and kind of sandy hair. Not too attractive, but a real little lady.
And
I could see her big eyes as she looked towards the skies and how the reflection of the skies was in her eyes. Well, I went about 5 feet from her and kind of laid down sideways like this and got a straw and put it in my mouth and began to chew on this straw. And I began to think, what am I doing up here? While me an old man and with this young girl.
Ndakatanga kufunga ndikuite ipano zvino ini harawa uye nomusikana muduku uyu.
Whilst that I'm married and have a bunch of children. I don't have any business up here with this young girl.
Kondikati ndakaroora ndinavana handifaniri kuva nechokita nomusikana muduku uyu.
And I started to raise up, and when I did, a voice came from the tree and said, this is for a sign and for a cause.
Zvino ndakatanga kusimuka uye pandakadaro inzwi rakabva mumuti rikati, ichi chiratidzo uye zvine chikonzero.
And I woke up and I almost screamed. A nightmare.
Ndakamuka uye ndakada kutodanidzira ihope mpengo.
Oh, wonder if that means that I'm going to backslide. Or something happened to me.
Ndakafunga, oh, ndakashama kana izvi zvaireva kuti ndichazodzokera kumashure kana chimwe chunhu chichaitika kwandiri.
Well, I thought if I go to trying to use my own mind, then I'll get it all mixed up. So I'll just wait on God.
Ndakafunga kana ndikada kuedza kushandisa pfungwa dzangu, ndichazokanganisa zvinhu zvose. Nokudaro ndichangomirira pana Mwari.
And I started praying. I said, Lord, does that dream pertain to that vision just in the early part of the night, or what does it mean?
Zvino ndakatanga kunamata ndikati, Ishe, hope idzi dzinofambirana here nechiratidzo chandaona usiku? Zvino zvinorevei?
After waiting sometime, maybe an hour, my wife had already up and had breakfast ready.
Mushure mokumirira kwenguva ingaita hour, mudzimai wangu anga amuka kare agadzira kudya kwamangwanani.
Then the voice came back again and said, go on to Kingston. And it'll be told you there what to do.
Zvino inzwi rakadzoka zvakare rikati, enda kuKingston uye uchaudzwa kana wavako zvauchaita.
So immediately I went to Kingston.
Zvino pakarepo ndakaenda kuKingston.
And they know Thursday afternoon that I'd be there Friday. That's all the advertisement we had.
Uye ivo vakaziva nomusi wechina kuti ndaizosvika nomusi wechishanu. Ndiko kuzivisa chete kwatakaita.
I'm not very good that making or estimating crowds because I usually exaggerate on it.
Handikwanisi kuverenga vanhu nokuti kazhinji ndinowedzera.
But the first night I'd say we had about 1200 people out because it was just snowing one day.
Asi usiku wokutanga ndingati taiva negumi navaviri o mazana gumi namaviri avanhu vakauya nokuti vakanga vangoziviswa kwezuva rimwe chete.
And the next day they started runners running 4 miles on relay up the mountains.
Zvino zuva rakatevera vakatumira vanhu mumwe wavo aimhanya kwemamaira mana wochinjana nomumwe kukwira mumakomo.
One runner would run for 4 hours and then let some other runner go on up the mountain.
Munhu mumwe chete aimhanya kwemaawa mana uye mumwe ozomhanya achikwira gomo.
And the second night there was about 5,000.
Usiku hwaitevera pakanga pava nezviuru zvishanu.
And the third night is estimated around 15,000, maybe 20.
Zvino usiku hwetatu vakafungidzira kuti vaigona kusvika zviuru gumi nezvishanu kana kuti makumi maviri.
And there were thousands times thousands came to the Lord.
Uye pakava nezviuru pamusoro pezviuru zvavanhu vakauya kuna Ishe.
And the vision was, the little church, the girl was a virgin, just a child. And that meant the virginity of the church.
Zvino chiratidzo chaireva chechi, musikana uyu aiva mhandara ari mwana uye izvi zvaireva kuchena kwechechi.
And the 3 city blocks up the hill was 3 days I would minister.
Uye mapoka matatu edzimba dzaiva mugomo zvaimirira mazuva matatu andaizoparidza.
And taking the little virgin church by my ministry from where she was on higher in the things of God until it shook the entire island.
Uye ndichitora chechi mhandara neshumiro yangu kubva payakanga iri kukwira mudenga muzvinhu zvamwari zvokuti zvakazunguza chitsuwa chose.
And all ministers and people people around crying and begging and persuading just a night or two more. The city officials.
No, a Paris in Avan in Jimbo Zakapoteza, Vachichema, Nokukumbira, Nokunyengeteza, Usiku Humwek and Ahuiri Shakare, Navakuru Eguta.
We went from there to Puerto Rico. There we were met with great high triumph.
Takava Ikoko Tikaenda Kupoto Rico. Ikokotaka Sanga Nejunu Shikuru Kukunda Kukuru.
And thousands times thousands packed the track until it was estimated some 40,000 precious souls came to the Lord Jesus.
Zuru pamusoro pezuru zvakazadza nhandare zvokuti zvinofungidzirwa kuti makumi mana ezuru zvavanhu vakazvipira kuna Ishe Jesu.
And at the going, I hope I'd say this to my own church, but I couldn't do it out in the public around where home folks are not, because it might be looked at wrong.
Zvino pakudzokera ndinofunga ndichataura izvi kuchechi yangu, asi handina kukwanisa kuzvitaura kunze uko. Kunenge kusina vanhu kumusha nokuti zvinozotadza kunzwisiswa.
But I have the judge's name here on a piece of paper who gave the talk when we were leaving, right here, and him and his staff.
Asi ndine zita romutongi uyu papepa riri pano akataura nesu patanga tava kuonekana. Dinaro pano iye nevanhu shanda nao.
And he said, we have been honored in the island to have different ministers.
No iye iye akati taremekedzwa pano pachitsuwa kuva navaparidzi vakasiyana.
He said, when Mr. Billy Graham has just left the island recently and said we had a glorious meeting.
Akati va Bill Graham vachangobva pachitsuwa chino nguva shoma yapfuura, uye akati takava nomusangano wakanaka kwazvo.
He said, but Billy Graham just brought us the same gospel that we've always heard.
Akati asi Bill Graham akatiunzira evangeri yataigaronzwa nguva dzose.
He said, then we were honored to have Mr. Roberts on the island. He said, and Mr. Roberts gave us a great 3-day meeting.
Akati zvino takazoremekedzwa nokuva navaRoberts pachitsuwa pano. Akati zvino vaRoberts vakatipa musangano mukuru wamazuva matatu.
But said the expenses was so high. In the hotels.
Asi akati hotera yavo yakadhura kwazvo.
Said left $35,000 for 3 nights for the hotel expense.
Akati usiku hutatu hwakaita zviuru makumi matatu namashanu amadhora kubhadhara hotera.
He said then Mr. Osborne was here, which was a great servant of Christ.
Akati zvino vaOsborne vakanga vari pano vaiva muranda mukuru waKristu.
But said when Mr. Osborne left, there was a letdown. It looked like everything was gone.
Asi akati vaOsborne pavakadzokera takanzwa kuderera kwazvo. Akati zvakaratidzika kunge zvinhu zvose zvaenda.
But said we noticed in this meeting that there really wasn't hardly anybody on the platform for Brother Graham to pray for.
Asi akati takaona mumusangano uno kuti pakanga pasina munhu wakauya kuti hama Branham vanamatire paplatform.
But said after the services was over, we'd pick up truckloads of old chairs and clubs and everything out into the audience.
Asakati mushure mokunge musangano wapera takanonga macheya netsvimbo zvaizadza motokari kubva muungano.
He said it wasn't a man this time, God came to us. He said
akati akanga asiri munhu panguva ino, ndiMwari akauya kwatiri akadaro.
I said, don't expect my prayers but your prayers out there. Lay your hands on each other.
Ndakati musatarisira minamato yangu asi minamato yenyu kwamuri ikoko. Turikanai maoko mumwe nomumwe.
And they'd bring maybe a dozen or two at the platform, and when the discernment would come down, the people would just scream.
Zvino pamwe vaiunza dozen rimwe chete kana maviri avanhu kuplatform. Zvino paitanga kutaurwa zvakawanzika.
We stayed in a fourth-class hotel and paid all of our own expenses and ways ourselves.
Takagara motera iri muboka rechina tikazvibhadharira zvose nokufamba kwedu pachedu.
You helped do that yourself with your tithings that you sent me. That's what did it.
Makandibatsira kuti ndiite izvi imi nezvegumi zvenyu zvamunondipa ndizvo zvakaita izvozvo.
And I want you to know that out of all of that you have a part of it.
Ndoda kuti muzive mune zvinhu izvi zvose mune chikamu mazviri.
And in the great glorious day to come God will reward you. That
Yepazwa guru richauya Mwari achakupai mubayiro pazviri.
See, you didn't have to.
Maona hamuna kuva.
If the person itself goes and performs something, then you see when that person leaves they think a big letdown, God left us.
Kana munhu pachake akaenda akandoita chinhu chimwe, zvino munoona kana aenda vanofunga kuti varasvikirwa zvikuru, Mwari atisiya.
God don't leave you, he's with you always.
Mwari haana kukusiyai, ane minguva dzose.
See, you just as much into it as anybody.
Maona uri mazviri kufanana nani nani zvake.
God may use a person for a certain ministry, but that don't mean that person has an option on God.
Mwari anokwanisa kushandisa mumwe munhu kuita rimwe basa, asi hazvitauri kuti munhu uyu ndiye oga asvika kuna Mwari.
It's your own faith in God.
Kutenda kwenyu muna Mwari.
And then go out there in little old wheel buggies that they take like baby buggy wheels and make a board and lay the people on, wheel them in.
Vaipinda imomo nengoro vaitora mavhiri uye vogadzira mapuranga okuradzika vanhu vovapinza vari ipapo.
And after the service is over, all the racetrack would clear up.
Zvino mushure mekunge musangano wapera, nhandare yose yaisara isina chinhu.
They just go along with wagons and scoop up little old carts and big old chairs and clubs and cots and beds.
Vaenda nengoro vachinhonga zvinhu zvinenge zvasaramo, macheya, tsvimbo, nemibhedha miduku nemibhedha.
Just where they just walked away and left him because of the presence of the Lord was there.
Pazvaiva zvasiyiwa navanhu nokuti upo hwaShe hwakanga huripo.
That's what we want to see.
Ndizvo zvatinoda kuona.
Man's out of the picture then. God is moving.
Munhu haachisiri iye anoonekwa zvino. Mwari anenge achifamba.
Coming back just to help now this morning, I'm going to speak in a few minutes and I ask the boys not to release the tape.
Tadzoka kuti ndikubatsirei mangwana nano, ndichataura kwema minutes mashoma. Zvino ndakumbira vakomana kuti vasabvumira tape iyi kuti ibude.
3 days I've tried hard to think what will I speak on.
Mazuva matatu ndakaedza kufunga zvakadzika kuti ndichataura pamusoro pei.
And this morning before left I felt a real stern warning in my heart to the church.
Zvino mangwana nano ndisati ndauya ndanzwa mukati momwoyo wangu kuti ndipe yambiro yakasimba kuchechi.
I told him take the tapes but don't release them for sale.
Zvino ndavaudza kuti tepa henyu asi musaitengesa.
But before we do this I'd like to give you just a little testimony. That it might do you good. It did me good.
Asisa ndaita izvi, ndinoda kukupai chapupu chiduku kuti chigokubatsirai, chakandibatsira.
We went on a 3 days fishing trip. Leo and Jean and myself and my son Billy Paul and his wife.
Takaenda kundoraura kwamazuva matatu, Leo na Jean neni nomwana komana wangu Bill Paul nomudzimai wake.
Down to a friend that comes here at the tabernacle. From down in Georgia.
Takaenda kushamari inouya pano patabernacle ku Georgia.
And they take us back in some swamp. I don't know just where it was now.
Zvino vakaenda nesu kunzvimbo ina matsvakwi handichazivi kwataiva chaiko iko zvino.
Near Ogachovi or something like that. I don't know the name them Seminole Indians gave it.
Pedyo nokochichobi kana imwe nzvimbo yakada kudaro handichazivi. Zita rainopiwa nama India esemino.
But however we were many miles back.
Asi zvisine takanga tiri kure mamaira akawanda.
And this brother Evans, his brother is a sinner.
Nama Evans mukoma wawa hatendi.
He's a great fisherman. And he went back in the swamps a few months ago.
Murauri mukuru nakapinda mumachakwe aya mwedzi mishoma yapfuura.
And they have what they call the ground rattler.
Zvino ikoko vane nyoka yavanoti ground rattler.
And the ground rattler bit him and he just barely lived.
Zvino ground rattler ichiwa yakamuruma uye akanga asingakwanisi kurarama.
His limbs swelled up and they taken him to the doctors and they gave him shots. Those things are deadly.
Nengo zake zakazvimba vakaenda naye kuna vana chiremba vakabaya majection nyoka idzi dzinouraya.
And they have a lot of cotton mouth back there also. Cotton mouth moxin. Alligators up to 20 feet long.
Vane dzimwe dzinonzi cotton mouth. Zvakare ikoko kune cotton mouth ma moccasin na ma karwe anokwanisa kureba kusvika mafiti gumi namaviri.
And while we were fishing back there, I'd caught a great big bass.
Zvino patakanga tichiraura ikoko, ndakabata hove huru.
Oh, it was a real day of relaxation.
Raiva zuva rokunyatsozorora.
He was so big I couldn't get him out of the water. And he just straightened out the hook and went on. Or pulled himself free.
Zvino yakanga iri hove huru zvokuti handina kukwanisa kuibudisa mumvura. Zvino yakatwasanudza chirauro ikaenda kana kuti ikazvibvisa pachirauro.
We had many bass, about 150 pounds of big bass.
Zvino takanga tabata hove zhinji, hove huru dzairema mapaundi angaita 150.
Some of them weighing several pounds from 4 to 7, 8 pounds.
Dzimwe dzacho dzairema mapaundi akawanda kubva pamapaundi mana kusvika manomwe uye mapaundi masere.
And I caught this big one and he got loose.
Ndakabata hove huru iyi zvino yakasvotoka.
And I threw back and I caught another one around 6, 7 pounds.
Zvino ndakakanda chirauro zvakare ndikabata imwe zvakare ingaita mapaundi matanhatu kana manomwe.
And I had a long pole that you had to hold up over the lily pads.
Ndakanga ndine danda rakareba raikwanisa kusimudzwa pamusoro pamaruva omurwizi.
And Brother Evans was all wet from wading in the water because it's just marshes.
Nama Evans vakanga tose takanga tanyorova nokupinda mumvura nokuti inzvimbo yakanyorova ina machakwi.
And he pulled off his shoes and rolled up his trouser legs and was sitting on a little dry place, kind of drying his clothes.
Zvino vakabvisa shangu dzavo vakapeta trouser ravo. Zvino vakanga vakagara panzvimbo duku yakaoma vachida kuti hanzu dzavo dziome.
And he seen this big fish wallowing around in the bushes and I was wading towards him.
Zvino vakaona hove huru iyi ichifaka nyika muma huswa zvino ini ndakanga ndichienda kwairi.
He said, just a minute, Brother Branham, I'll get him for you. And he run out there.
Vakati mirai zvishoma mama Branham regai ndikutorerei. Zvino vakamhanya vachienda ikoko.
Now I pulled it up just the fish is about keel laying in the pads. And he run out to pick him up.
Zvino ndakanga ndaidhonza. Ndinofunga hove iyi yakanga yatofa iri mukati mamashizha amaruva omumvura. Zvino vakamhanya kuti vandoisimudza.
And when he did, he let out a yelp and here he come back, a rattler bidding.
Zvino pavakadaro vakaridza mhere uye ndokubva vadzoka vakanga varumwa nenyoka inonzi chiva.
And we looked at it and there was the fang holes in his foot where the rattler had hit him and it was hurting him so bad till the tears was in his eyes.
Zvino takapatarisa uye pakanga paita mavanga amazino echiva pagumbo pavo uye vakanga vachirwadziwa kwazvo zvokuti misodzi yakanga ichibuda mumaziso avo.
Said felt like his bones was just paralyzing.
Vakati vainzwa kunge mabhonzo avo osaishayiwa simba.
And there we was many miles back in the swamp. He's a big man to have to pack.
Zvino takanga tiri mamaira akawanda tiri mumachakwi. Munhu ane mutumbi mukuru kuti atakurwe.
And when a snake bites you, you get so sick in a few minutes till you're just about dead.
Zvino kana nyoka yakuruma unorwara mushure mamaminitsi mashoma kusvikira unenge wava kuita kunge wava kutofa.
And Leo was standing present.
Zvino Leo akanga akamira ipapo.
And something came on my mind. Thou art still God?
Zvino chimwe chinhu chakauya mupfungwa mangu. Muchiri Mwari.
And when he's holding his foot and gripping it in those two big fang holes in there where the rattler had grabbed him.
Zvino pavakanga vakabata tsoka yavo vachikwiza iwo mavanga maviri makuru pavakanga varumwa nechiva.
I laid hands on that place and said, Lord, it is written in thy word.
Ndakaisa maoko angu panzvimbo yacho ndikati, Ishe, zvakanyorwa mushoko renyu.
They shall tread on the heads of serpents and scorpions, and nothing shall in no wise harm them.
Vachatsika pamusoro wenyoka nezvinyaride uye hapana chichazovakuvadza.
And at that very instant, every pain left his foot, put on his shoes and fished all day.
Zvino panguva iyoyo kurwadziwa kwose kwakabva kwapera mutsoka dzavo. Vakapfeka shangu dzavo vakaraura zuva rose.
Went in that night and told him about it, and they said, you better go to a doctor.
Vakaenda usiku uhu vakavaudza pamusoro pazvo vakati, munofanira kuenda kundoona chiremba.
He said, if God has protected me this far, he'll take care of me the rest of the way.
Vakati kana Mwari anichengetedza kusvikira pari zvino, achandichengetedza nzira yose.
We feast 3 days, no ill effect at all.
Takaraura kwamazuva matatu, havana kumborwara.
God still is God. He keeps every promise.
Mwari achiri Mwari, anochengeta vimbiso dzose.
And of all my ministry, that's the first time I ever seen God come to a snake bite.
Zvino mukuparidza kwangu kwose ndiko kwaiva kutanga kuona Mwari achiuya kuzopodza kurumwa nenyoka.
Because it's the first time I ever had the opportunity to pray for someone snake bit.
Nokuti ndiko kakanga kariko kutanga kuva nomukana wakadai wokunamatira munhu arumwa nenyoka.
Just let you know that he keeps all his promises and his words are good and true.
Hallelujah.
Amen.
Ndinoda kuti muzive kuti anochengeta vimbiso dzake dzose uye mashoko ake akanaka uye ndechokwadi. Amen.
Remember the services tonight and this coming Wednesday.
Rangarirai musangano wousiku nechitatu chiri kuuya.
And pray for somebody now that really needs to be prayed for. That's me.
Namatirai mumwe munhu anoda kunamatirwa. Ndini.
And remember Tan Brother Robert's meeting when it comes to town and greet him from the tabernacle.
Rangarirai kuenda kumusangano yehama Roberts kana vauya muguta.
Before we read the scriptures, I'd like for us to stand to our feet just a minute. And without the music, let's just sing a chorus or two of this glorious old hymn of the church, My Faith Looks Up to Thee.
Zvinotisina zvinoridzwa ngatiimbei korasi imwe chete kana mbiri dzorwiyo urwu rwakanaka rwomuchechi. My faith looks up to thee.
All right. Everybody join right in with me now. Let's sing it.
Zvakanaka munhu wose ngaaimbe neni zvino ngatiimbei.
And don't think of how you're singing. Just sing it to the glory of God.
Uye usaita hanya kuti uri kuimba sei, ingoimba kurumbidza Mwari.
Will you give us a lead on it, Brother Neville?
Mungatitungamirira here, Hama Neville.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior and divine. Now hear me while I pray. Nor let me ever
heads bowed, I would like to read from the sacred writings of the Bible.
Takakotamisa misoro yedu, ndinoda kuverenga kubva mumashoko matsvene akanyorwa mubhaibheri.
St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add his rich blessings as we read it. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat.
Mateo 7:13-14. Dai shaka wedzera maropafadzo pakuverengwa kwaro. Pindai nesuo rakamanikana, nokuti suo rakafara, nzira yakapamhama inoenda kukuparadzwa, vanopinda naro vazhinji.
Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it.
Nokuti suo rakamanikana, nenzira inhete inoenda kuupenyu, vanoiwana vashoma.
Let us pray.
Latinamatei.
O God, who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave, and has presented him to us this morning as a living sacrifice, we humbly dedicate our lives to thee anew on the thoughts that you would be so mindful of us.
Uye akamupira kwatiri mangwana nano sechipiriso chipenyu. Tinozvininipisa tichipira kwamuri patsva, tichifunga kuti makatirangarira zvakanyanya.
While we were yet sinners, dead in sin and trespasses,
patakanga tichiri vatadzi takafa muzvivi nokudarika,
you sent your only begotten Son, made in the form of sinful flesh to become a propitiation for our sins.
Makatumira mwanakomana wenyu woga ari muchimiro chenyama inotadza kuti ave chipiriso chezvivi zvedu.
That the innocent suffering for the guilty might reconcile us together again in fellowship with thee.
Kuti asina mhosva atambudzike nokuda kwane mhosva kuti atidzosere pakuyanana zvakare nemi.
O God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts.
No, Mari, kana pane chivi pakati pedu mangwana nano, chimwe chunhu chingadzivisa mweya mutsvene kuti uunze mharidzo yaMwari kumwoyo womumwe nomumwe wedu.
We pray that humbly, Lord, you forgive us of our trespasses.
Tinonamata nokuzvininipisa kuti ishe mutiregerere pakudarika kwedu.
Cleanse us by the blood of the Lord Jesus.
Tichenesei neropa rashe Jesu.
Whom we know in ourselves we are nothing. And we confess that we are nothing.
Uyo watinoziva pachedu kuti isu hatisi chinhu. Uye tinopupura kuti hatisi chinhu.
But thou art holy. Thou art true, thou art righteousness, thou art the very fountain of mercy.
Asi imi muri mutsvene, muri wechokwadi, muri kururama, muri chitubu chetsitsi.
And we humbly crawl there today as penitent souls.
Zvino tinouya tichizvininipisa nhasi nomweya iri kutendeuka.
As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico, and for you have worked such great works.
Sichapupu chatiri kubva mukunzwa kubva ku Jamaica no ku Puerto Rico kwamakaita mabasa makuru.
Oh God, it's the sign of the coming of the just one.
Oh Mwari, chiratidzo chokuuya kwouyo akarurama.
How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent.
Makadzikinura hama Evans kubva pachefu yenyoka.
Because he was a believer, and your words are always true.
Nokuti mutendi, uye mashoko enyu nguva dzose ndechokwadi.
Now, Lord, deliver us from the fangs of death this morning.
Amen.
where the enemy has bitten and poisoned us.
No, ishe tijikinirei kubva kurufu mangwana nano. Pataka rumwa tikaiswa chefu nomuvengi.
Let thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness.
Regaimu basam wenyu unopodza mangwana nano ishe. Upinde mumweya yedu kuti geza kubva pakusarurama kwedu.
Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy.
Podzai urwere huri pamuviri yedu iri kuwadziswa nesimba romuvengi.
All that's in divine presence, may they be healed.
Vose vari muupo huchene dai vakapodzwa.
Speak to us now through thy written word, Lord. Knowing not what to say, but thou wilt provide it.
Taurai nesu kubudikidza neshoko renyu rakanyorwa ishe. Tisingazivi zvokutaura asi imi munozvipa.
And you warn us, Lord, and make us ready for your coming.
Uye munotiyambira ishe, uye tipei gadziriro yokuya kwenyu.
For we ask this in Jesus' name, and for his sake, amen.
Nokuti tinokumbira izvi muzita raJesu, uye nokuda kwake, amen.
I'm always a little late because I'm waiting on Sunday schools, I guess, is out.
What was it? No, kashoma nokuti ndakamirira iko zvino ve Sunday school tinofunga vabuda.
But there's something about it when I come home, I just feel like I got plenty time.
Asipane chimwe chinhu pazviri kana ndauya kuno ndinonzwa kuti ndine nguva yakawanda.
You know we're in too much of a rush anyhow.
Munoziva kuti tirimu kumhanya mhanya kwakanyanya hazvo.
So we just go to believe God.
Nokudaro tichangotenda Mwari.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation. The people that were very religious.
Ishe vedu vakanga vachiyambira zvakanyanya vanhu vechizvarwa chake, vanhu vakanga vachinamata kwazvo.
And he said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there'll be that'll find it.
Nagari suo rakamanikana, uye nzira inhete inotungamirira kuupenyu, uye vashoma vachaiwana.
Now, it wasn't because they wasn't religious. They were very religious.
Na hakusi kuti vakanga vasinganamati, vakanga vachinamata kwazvo.
And because that they had trusted in the church and in certain creeds and denominations.
Uye vakanga vachivimba nechurch yavo nedzimwe dzidziso dzavanhu namadenomination.
And had believed to an extent in God, they thought everything was all right.
Uye vakanga vatenda kusvika pokuti muna Mwari vakafunga kuti zvinhu zvose zvakanga zvakanaka.
But he was telling them that there would be few that would enter in.
Ava kuvaudza kuti vashoma vaizopinda.
And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation.
Zvino ndiri kufungawo mangwana nano kuti handingafananidzi here chizvarwa ichi nechizvarwa chino.
See, it was at the closing of the Jewish dispensation. And he was referring back to different ones and different endings of different dispensations.
Maona akanga ava magume echizvarwa chamaJudha. Uye akanga achivanongedzera kumagume ezvizvarwa zvakasiyana.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them.
Uye akanga achivaudza kuti zvinhu zvakamboitwa muzvizvarwa zvakapfuura ndizvo zvakanga zvavakiitwa pamberi pavo.
And they failed to recognize it.
Zvino vakatadza kuzviona.
And let's see some of the things that he was speaking about.
Ngationei zvimwe zvezvinhu zvaakanga achitaura pamusoro pazvo.
They, for instance, could not believe that God was in that man.
Ivo somuenzaniso havana kukwanisa kutenda kuti Mwari akanga ari mumunhu uyu.
That was the biggest obstacle that they had to climb over was how him being man yet made himself God.
Ndicho chaiva chigumbuso chikuru chavaifanira kukunda kwaiva kuti iye ari munhu asaizviita Mwari pachake.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Havana kukwanisa kuona kuti Mwari aikwanisa sei kugara munyama yemunhu.
And in all ages, and in all times, God has always dwelt in man.
Zvino muzvizvarwa zvose, panguva dzose, Mwari akagara nguva dzose achigara ari mumunhu.
Man is God's agent.
Munhu ndiye anoshandiswa naMwari.
In every generation, God speaks to his people through human lips.
Muchizvarwa choka choka Mwari anotaura kuvanhu vake kubudikidza nomuromo womunhu.
He always chooses someone or something that he can use.
Anosarudza nguva dzose mumwe munhu kana chimwe chinhu chaangashandisa.
And he referred to them as being such a stumble about Abraham.
Zvino akataura kwavari pavakanga vachigumburwa pamusoro paAbrahama.
He said, told them, if you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw my day and rejoiced to see it. Abraham the prophet.
Akavaudza kuti kana muchizvidana kuti vana vaAbraham, Abraham baba venyu vakaona zuva rangu vakafara kuriona. Abraham profita.
And no doubt that Jesus was referring to them, that he had proved to them that he was Messiah, because the sign of Messiah was following him.
Ndikadziki kuti Jesu akanga achivaudza kuti akanga asimbisa kuti akanga ari Messias, nokuti chiratidzo chaMessias chakanga chichimutevera.
And it had been that way through every generation, that the sign of the Messiah.
Uye zvakanga zvakadaro muchizvarwa choga choga kuti ndicho chiratidzo chaMessias.
But yet him making himself God, the Messiah himself, that stumbled them. They could not understand it.
Asi iye aizviita Mwari pachake, Messias pachake, zvakavagumbusa, havana kukwanisa kuzvinzwisisa.
Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh.
Zvino Abraham wavaiti baba vavo, paakasangana naMwari akanga ari munyama.
Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham. And yet he was God.
Nokuti akadya nyama yemhuru nechingwa uye akanwa mukaka nebata ari muupo hwaAbraham, asi akanga ari Mwari.
Abraham recognized him, God, and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah.
Abraham akamuziva Mwari akamudana kuti Elohim, anova Jehovah samasimba.
A man wearing clothes with dust on his body and sit under a tree for shade and eat meat and drink milk.
Munhu akanga akapfeka nguo neguruva pamutumbi wake uye akagara pasi pomuti kuti awane mumvuri akadya nyama nokunwa mukaka.
Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God and called Abraham their father.
Zvino ava vakatonhora vane mwoyo mikukutu vanonyima vaJudha ava voutsvene hwavo havana kukwanisa kumutenda kuti mwanakomana waMwari uye vaiti Abraham ndi baba vavo.
And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham.
Zvino iye akanga achivaudza kuti akanga achiita zvinhu zvimwe chetezvo munyama yake zvakaitwa naMwari ari mune imwe nyama paakasangana na baba vavo Abraham.
And Abraham believed it, and they couldn't believe it.
No, Abraham akazvitenda Asi iwo havana kuzvitenda.
You see, when Abraham was sitting under his tent, because he had made a choice.
Munoona Abraham paakanga akagara mutende rake nokuti akanga aita sarudzo.
And that choice is brought before every person that's born in this world.
Uye sarudzo iyi inoiswa pamberi pomunhu woga woga anoberekwa panyika ino.
The tree of good and evil is set before every person.
Muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa unoiswa pamberi pomunhu woga woga.
And when Lot is nephew, and their herdsmen begin to argue about the grounds.
Noroti mwana womukoma wake vafudzi vavo pavakatanga kuitirana nharo pamusoro pamafuro.
Abraham, being a just man, said to them, just let there be no arguments among us. You just choose your way of going.
Abraham ari munhu akarurama akati kwavari ngaparege kuva negakava pakati pedu.
That place comes into every believer's life. And it's before you this morning, and it's before me. Lot didn't think that he was going to backslide. But he went to looking towards Sodom, where things were easy. And there's many times that we look towards the easy way. I'll join this certain church. And you see, nobody will say anything against it because it's the biggest church in the city. The easy way.
Uye munoona hapana munhu anotaura zvakaipa pamusoro payo nokuti ndiyo chechi yakakura kudarika dzose muguta nzira yakareruka.
Many times we do that when we're wrong.
Nguva dzakawanda tinodaro asi tinenge tichitadza.
Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions.
Rangarirai. Kana uchitevera Kristo unovengwa navanhu nokuti vose vanoda kunamata Mwari muna Kristo Jesu vachatambudzwa.
And if you come to Christ, you will not come by any church or any denomination or any creed.
Kana wakauya kuna Kristo hauyi neimwe church kana rimwe denomination kana imwe dzidziso yavanhu.
You come by the blood. That's the only avenue in.
Unouya nokuda kweropa ndiyo nzira yoga yokupinda nayo.
And you cannot bring no one with you. You come alone and stand on your own confession. Your own faith.
Zvakare haukwanisi kuuya nomumwe munhu. Unouya woga pakupupura kwako nokutenda kwako.
You'll not ride it on the pastor or on your mother's faith.
Hauyi nokutenda kwomufudzi wako kana kwaamai vako.
You'll come as an individual when you come to God.
Unouya semunhu mumwe kana uchiuya kuna Mwari.
And many times we make those foolish choices.
Zvino nguva dzakawanda tinoita sarudzo dzoupenzi.
What if Lot, when he's seen everything easy, he saw where there was much money and much popularity?
Zvino ko Lot paakawana zvinhu zvose zviri nyore nyore. Akaona kuti kwakanga kune mari yakawanda nomukurumbira.
Because he'd be a stranger and a smart man, educated, lot of psychology, and he could do certain things and yet maintain his religion.
Nokuti aiva mutorwa uye ari munhu akangwara akadzidza anokwanisa kuverenga pfungwa kwazvo uye aikwanisa kuita zvimwe zvinhu asi achiramba achinamata.
He thought, I've got faith in God, so I'll just go down into Sodom and I'll make some extra money.
Akafunga kuti ndinotenda muna Mwari nokudaro ndichangodzika zasi kuSodoma uye ndichaita mari yakawanda.
And I'll become a great man, maybe a wonderful preacher.
Uye ndichazova munhu mukuru zvichida muparidzi anoshamisa.
See, you have a choice to make.
Maona une sarudzo yokuita.
And the laity has a choice to make.
Zvino vanhu vari muungano vane sarudzo yokuita.
I'll go down to this certain church. There's all everybody in town thinks this is the most Well, the mayor of the city belongs to this church.
Ndichaenda kune imwe chechi. Oh, munhu wose ari muguta anofunga kuti ndiyo yakanakisisa uye mukuru weguta inhengo yechechi.
Now he could belong to a church that was really good. But still you have to judge that church and its people by the scriptures.
Zvaanogona kuva nhengo yechechi yakanaka kwazvo, asi unofanira kutonga chechi iyi navanhu vayo namagwaro.
Sometimes they go because it's a popular way that the people dress better that go to certain places.
Dzimwe nguva vanoenda kono kuti kunomukurumbira vanhu vanoenda kunzvimbo iyi vanhu vanopfeka zvakanaka.
That's where we make a fatal mistake.
Zvino ndipo panouya kukanganisa kwedu kukuru.
Now notice this.
Zvino cherechedza izvi.
And Abraham, the only thing he could do was take second choice.
No Abraham chinhu choga chaikwanisa kuita kutora sarudzo yechipiri.
And sometimes second choice is better than first.
Amen.
If it's took like that.
Uye dzimwe nguva sarudzo yechipiri iri nane pane yekutanga kana yatorwa pamamiriro ezvinhu akadai.
Notice, wasn't long when Lot seen the big city, he didn't see his wife turning to a pillar of salt. He didn't see the fire burning up the city.
Cherechedzai, pasina kupera nguva yakareba Roti paakaona guta guru, haana kuona mudzimai wake achishanduka kuva churu chomunyu. Zvakadaro haana kuona moto uchiuya kuzopisa guta.
But Abraham tucked away with the Lord's despised few. He stayed in the deserts.
Abraham akafamba navanhu vashoma vanoshorwa vashe akagara murenje.
And yet what if Sarah would have said, now remember, Sarah was the prettiest woman in all the land.
Zvinodai Sara akati, zvinorangarirai, Sara ndiye akanga ari mukadzi akanakisa munyika yose.
There was no woman as fair as Sarah.
Pakanga pasina mukadzi akanga akanaka saSara.
Everyone seen her fell in love with her.
Munhu wose aimuona aibva amuda.
How easy it would have been for Sarah to take that kind of a choice.
Zvakanga zviri nyore sei kuti Sara aite sarudzo yakadaro.
But she chose to stay with Abraham.
Asi akasarudza kugara naAbraham.
Oh, women, don't let the devil blind you. Being popular and joining this and that, you stay with Christ.
Oh, akadzi. Musarega diaporosi achikupofa madzai kuva nomukurumbira nokuva nhengo yeizvi neizvo. Garai naKristu.
For the hour is at hand. Great destructions are laying ahead worse than Sodom and Gomorrah for this country.
Nokuti nguva yava padyo, kuparadzwa kukuru kuri kuuya kunodarika kweSodoma neGomorrah kuchawira nyika ino.
Sodom and Gomorrah will be a credit to it.
Sodoma ne Gomorrah zvenge zviri nani.
Now, while Abraham had took the way that was given him by God and had the leanness of the land,
no Abraham paakanga atora nzira yakanga apiwa naMwari uye akanga ari munyika isina korera.
He wasn't prosperous at all, but yet he knew one thing: he served God and he believed God.
Akanga asina kubudirira. Asaiziva chinhu chimwe chete, ainamata Mwari uye aitenda Mwari.
So one day there came three men, and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for them.
Rimwe zuva kwakauya varume vatatu, uye vakanga vane guruva vakaneta, zvino Abraham akavanzwira urombo.
He said, come by and sit down under the oak just for a little while.
Akati uyai mugare pasi pomuti womuoak.
And while he was standing there talking to them, he recognized that they weren't just ordinary men. By their talk, they were different.
Zvino paakanga achitaura navo, akacherechedza kuti vakanga vasiri vanhu vamazuva ose, nokutaura kwavo vakanga vari vanhu vakasiyana navamwe.
And Abraham went and killed a calf and had it dressed and had Sarah to make bread and get ready to feed them.
Zvino Abraham akaenda kundouraya muru ikagadzirwa uye akarayira kuti Sara agadzire chingwa chokuvapa.
Now remember, two of them were angels. Angels in human flesh. And one of them was God himself.
Zvinorangarira ivo vaviri vavo vakanga vari ngirozi. Ngirozi munyama yavanhu uye mumwe akanga ari Mwari pachake.
And the one that was God had his back turned to the tent.
Zvino uyu akanga ari Mwari akanga akafuratira tende.
And Sarah stayed in the tent.
Zvino Sara akagara mutende.
I like to see a woman keep her place like that. Not going out and telling her husband what to do and every time someone comes around.
Zvinofarira kuona mudzimai achigara munzvimbo yake. Kwete kuenda kundoudza murume wake zvokuita panenge pauya mwenzi.
But she stayed in the tent. No doubt maybe washing the dishes or doing something.
Asi akagara mutende. Handikadziki zvichida akanga achigeza madhishi kana chimwe chinhu.
And this one who was God, he kept looking around towards Sodom. And he told him what he was going to do.
Zvino uyu akanga ari Mwari. Akaramba achitarisa kuSodoma. Zvino akavaudza zvaakanga achazoita.
Two angels went down in there to preach the gospel.
Zvino ngirozi mbiri idzi dzakaenda kundoparidza evhangeri.
But one stayed in the back. That was the one that was God.
Asi mumwe akasara, uyu ndiye akanga ari Mwari.
And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know. Because he's going to be the heir of the world.
Nagati, nishawanzira Abraham zvandinoita here, ndichiziva kuti achava mudyi wenhaka yenyika.
Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord.
Oh, tine mvuma mangwana nano, church, kuziva zvakawanzika zvokuuya kwashe.
For the blessed are the peacemakers. They shall be called the children of God. Blessed are they that do hunger and thirst, they shall be filled. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Then if the church of the living God is to inherit the earth, there's no secrets kept from it. All the Father has told me, I've told you, said Jesus. And they could not believe him. So in the days of Abraham, as he was referring to them,
zvino mazuva Abraham sokutaura kwakanga achiita pamusoro pavo,
he said that as Abraham was talking to the angel and his back was turned to the tent,
akati Abraham pakanga achitaura nengirozi uye akanga akafuratira tende,
and he told Abraham he's going to visit him with the child, and Sarah in the tent laughed.
Uye akaudza Abraham kuti aizomushanyira nomwana.
And he said, why did Sarah laugh? What was he showing? Why did Sarah laugh? It was just a few hours before destruction when that took place. Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up the city. And that sign was performed.
Kuparadzwa kusati kwauya, moto wakaburuka kubva kumatenga ukapisa guta. Uye chiratidzo ichi chakaitwa.
And Jesus said, you do err to the great doctors of divinity, to a religious nation where literally millions were believers.
So Jesus akati, makarashika kumadhokotera makuru edivinity, kurudzirwa inamata.
He said, you do error, not knowing the scriptures, neither the power of God. To a generation like that, that were well-trained men, that were scholars and raised the church.
Kuchizvarwa chakadaro chavanhu vakanga vakadzidziswa, vakanga vari vadzidzi uye vakanga vakurira muchurch.
When a child was born, it was the property of the church.
Mwana paizvarwa aiva wechurch.
You had to be an Israelite.
Waifanira kuwa muIsraeli.
8 days after your birth, it was circumcision. And you were an Israelite to begin with.
Mazuva masere mushiremo kuzvarwa kwako, waidzingiswa uye waiva muIsraeli kubva pakutanga.
And the priesthood came from the Levites, which were trained through hundreds of years in the scriptures.
Zvino uprisita hwakabva kuvaRevhi vakanga vadzidziswa kwamazana makore mumagwaro.
Yet Jesus said you do error not knowing the scriptures.
Asi Jesu akati makarashika nokusaziva magwaro.
They know them in their own book of learning. They know them by their catechisms. They know it by their own theology.
Vaziva nebhuku ravo rokudzidza. Vaziva nekatekasi. Vaziva nedzidzo yavo yeBhaibheri.
But Jesus said you don't know it, the scriptures. Neither do you know the power of God.
Asi Jesu akati hamuazivi magwaro kana kuziva simba raMwari.
If you'd have known Abraham, you'd know me.
Dai makaziva Abraham, ngadai makaziva ini.
If you were Abraham's children, you'd know me because Abraham rejoiced when he seen my day. Or he foreseen the day.
Dai manga muri vana va Abraham, ngadai makaziva ini. Nokuti Abraham akafara kuona zuva rangu. Nokuti akafanoona zuva iri.
When I stood before him back there in a body of flesh and performed this, he knew it was me, and he called me Elohim.
Ndakamira pamberi pake munguva yake mutumbi wenyama, ndikaita chiratidzo ichi akaziva kuti ndini, uye akandidana kuti Elohim.
But here I do the same thing before you, and you call me Beelzebub.
Asi pano ndiri kuita zvinhu zvimwe chetezvo pamberi penyu, uye muri kundidana kuti Beelzebub.
Oh, they'd say we have Abraham to our father.
Abraham ndiye baba vedu.
Call Abraham your father.
Abraham ndi baba venyu.
He said, "Why we belong to the church. We are a religious nation. We are great people. We are God's people."
Akati ko isu tiri nhengo dzechurch. Tiri rudzi rinonamata, tiri rudzi rukuru, tiri vanhu vaMwari.
Jesus said, "You are the devil. Is your father."
Jesu akati muri wa diabrosi ndiye baba venyu.
But I liken that generation to this one.
Asi ndinofananidza chizvarwa ichi nechino.
Today when there is literally millions of people that profess Christianity know no more about God than a Hottentot would know about an Egyptian knight.
Nasi pana vanhu mamirioni vanozviti maKristu uye vasingazivi Mwari sokusaziva kunoita muHottentot usiku hwokuIjipita.
Men and women today, literally millions are professing Christians that claim Christ.
Pana varume namadzimai nhasi mamirioni ari kuzviti maKristu vanozviti ndova Kristu.
Don't know the first principle of the power of his resurrection. Never tasted his goodness.
Vasingazivi zvinhu zvokutanga zvesimba rokunaka kwake uye vasati vamboravira runako rwake.
They've never felt his power. Their eyes are blinded to the truth.
Vasati vamboravira simba rake maziso avo akapofomadzwa kuchokwadi.
Said you are blind. Leaders of the blind. Won't if the blind leads the blind, won't they all fall in the ditch?
Akati muri mapofu anotungamirira mamwe mapofu. Zvino kana bofu rikatungamirira rimwe bofu vose havawiri mugomba here?
Then they thought we are Christians. We are believers.
Zvino vakafunga kuti tiri maKristu, tiri vatendi.
We belong to the highest churches there is. Our rabbis are the best trained scholars they are.
Tiri muchechi huru kudarika dzose, varabhi vedu ndivo vakadzidza kudarika vose.
And yet Jesus told them they didn't even know the scriptures.
Asi Jesu akaudza kuti vakanga vasingazivi magwaro.
See how God's hid it from the eyes of wise and prudent and reveal it to babes such as will learn.
Maona kuti Mwari akazvivanza sei kumaziso avakangwara nevanozvikudza uye akazvizarura kuvacheche vanoda kudzidza.
Oh, the great power in the infancy of God.
Oh, simba guru no ukuru waMwari.
How good he is to those that desire to walk upright before him. He'll withhold no good thing.
Akanaka sei kuna avo vanoda kufamba zvakanaka pamberi pake. Hapana chinhu chakanaka chaasina kuvapa.
To see the day that when our nation, our world is corrupted with the same thing.
Uye kuona zuva rino nokuona rudzi rwedu Nikayedu yakaozwa nezunu zimwechetezo.
Jesus wanted to correctly straighten them.
Jesu anyatso daku watwasanudza.
They said, "Oh, Abraham is our father. We'll be in glory. Don't you worry about that because we believe in God."
But Abraham ndi baba wedu uye tichaenda mukubwinya usanetseka pamusoro pazo nokuti tinotenda muna Mwari.
We are professors and we believe in God and we teach our people.
Tinotaura kudaro uye tinotenda muna Mwari uye tinodzidzisa vanhu vedu.
And who are you to come around here with a mysterious little old sign and try to call it God? You are nothing but a Beelzebub.
Zvinewo uri ani kuti uuye pano nechiratidzo chisinganzwisisiki kuchedza kutiudza kuti ndimwari hausi chinhu asi kuti uri Bheriozebhuri.
There you are. They had their creeds and their denominations.
Wazviona vakanga vane dzidziso dzavo dzavanhu namadenomination.
Jesus told them you're the devil.
Jesu akavaudza kuti muri diabolos.
Think of it.
Funga pamusoro pazvo.
And I liken that generation to this.
Zvino ndinoda kufananidzira chizvarwa ichi nechino.
Today when we got millions joining churches, we've got tens of thousands.
Nasi patine mamiriyoni nhengo dzechechi nezuri gumi zvavanhu.
And God comes down to live in his church again and to do the same things that he did there to make himself the same yesterday and forever.
Zvino Mwari anodzika kuzogara muchechi yake zvakare uye oita zvinhu zvimwe chete sezvaakaita kuti ave mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi.
And people turn their back from it constantly.
No vanhu vanozvifuratira nguva nenguva.
Some to be popular. Some to keep from making a choice.
Vamwe nokuda kuva nomukurumbira. Vamwe kuti vasaita sarudzo.
Forced to the people. You have to make a choice. You can't stand neutral. You've got to say yes or no.
Zvinomanikidzirwa pavanhu. Unofanira kuita sarudzo. Haukwanisi kumira uri pakati, unofanira kutaura kuti hongu kana kwete.
You'll never leave that door the same person you come in. You can't do it.
Haukwanisi kubuda pamukova apo uri munhu mumwe chete sokupinda kwawaita. Haukwanisi kuzviita.
You've got a choice to make. Make it for Christ this morning.
Une sarudzo yokuita. Tora sarudzo ya Kristo mangwana nano.
They thought everything that belonged to the church should be saved.
Vaifunga kuti wose anenge ari nhengo yechechi achaponeswa.
Jesus said, "Straight is the gate."
Amen.
And narrow is the way in, but few there'll be that'll find it.
Jesu akati suo rakamanikana nenzira inhete vanoiwana vashoma.
Let me warn you this morning, church. Be careful.
Regai ndikuyambirei mangwana nano, church. Chenjerai.
It takes time today. And our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy that we're living in.
Tinotora nguva nhasi muchene hwedu hwokuzvipa muchizvarwa chisingashayiwi chinhu chounyengeri chatiri kurarama machiri.
How are they when men and women stand in the churches and in the pews and sing the anthems of God?
Panguva yekuti varume navakadzi vanomira muchechi mumabhenji uye voimba nziyo dzaMwari.
Walk out of that church and smoke cigarettes and drink whiskey and go to dances and live for the world.
We are buda muchechi wo puta fodya nokunwa whiskey woenda kuma dance uye worarama senyika.
And tell dirty smutty jokes and call themselves Christians.
Vachitaura zvakaipa zvokusekesa zvine tsvina uye vozvidana kuti maKristo.
Men and women can walk from the pulpit are from the church and from the place of the power of the resurrection, for that same Messiah sign is a moving among them.
Varume namadzimai pavanokwanisa kufamba vachibva papulpit kana kubva muchurch kana kubva panzvimbo ine simba rokumuka pari kufamba chiratidzo chaMesias pakati pavo.
Not be a new creature in Christ, there's something wrong.
Asi vasingaberekwi patsva muna Kristo pane chimwe chinhu chakakanganisika.
When the papers can blast it, and from coast to coast, back and forth.
Mapepa pari kuzvibudisa kubva kumahombe kombe kusvika kuna mamwe mahombe kombe kose kose.
From the frozen regions of the north to the tropical jungles of the south. God sends it and people constantly turn their back upon it.
Kubva kunzvimbo dzinotonhora dzokuchamhembe kusvikira kumasango kumaodza nyemba Mwari achiri tumira uye vanhu nguva nenguva vachirifuratira.
Then what can we say? What can we do?
Zvinototaura chii? Toitei?
We turn back to the scriptures where he said, straight is the gate and narrow is the way. And but few there will be that will find it.
Tinozouya kumagwaro pakati suo rakamanikana nenzira inhete vashoma vachaiwana.
He said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Akati sezvo zvakanga zvakaita mumazuva aNoah, ndizvo zvazvichaita mumazuva okuya kwamwanakomana womunhu.
Listen, in the days of Noah, the world was populated about like it is today.
Teererai mazuva aNoah, nyika yakanga ina vanhu vakawanda sezvayakaita nhasi.
Their science was exceeding ours.
Science yavo yakanga ichidarika yedu.
They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today. An exceeding great smart people.
Vaivaka masphinx namapyramid uye vaiita zvinhu zvatisingakwanisi kuita nhasi. Vaiva vanhu vakakurumbira, vanhu vakanga vakangwara.
And remember, science says today it's 1 minute before midnight.
Norangarira, science inotaura kuti nhasi kwasara minute imwe chete kuti tisvike pakati pousiku.
It's 1 minute before the clock strikes the dead hour. It's later than we think.
Kwasara minute imwe chete kuti wachi isvike paawa yokupedzisira wayapera kudarika zvatinofunga.
I hope that the trust that the Holy Spirit will sink this into every believer's heart. As the days of Noah.
Ndine tariro kuti ndinovimba kuti Mweya Mutsvene uchazvipinza mahana yose yomutendi sezvakanga zvakaita mumazuva aNoah.
How many were saved in the days of Noah, how that generation?
Vangani vakaponeswa mazuva aNoah kubva muchizvarwa ichi?
Eight. Eight out of many millions.
Vasere? Vasere kubva mumamiriyoni akawanda.
He said, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Akati ndizvo zvachaita pakuuya kwamwanakomana womunhu.
And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Uye sezvo zvakanga zvakaita mumazuva eSodoma, ndizvo zvachaita pakuuya kwamwanakomana womunhu.
Over the tens of thousands there were three saved.
Kubva muzviuru gumi maiva navatatu vakaponeswa.
You'd say to me then, preacher, what about all the thousands that's going to come with him?
Ungati kwandiri muparidzi, ko zvuru zvakaonekwa zvichiuya naye.
Now, brother, that was made up through many generations.
Zvino hama vakaunganidzwa kubva muzvizvarwa zvakawanda.
I'll be surprised if a dozen comes out of this generation.
Ndingashamiswa kana gumi navaviri vakabuda muchizvarwa chino.
Straight is the gate, narrow is the way, and but few there will be that find it.
Suo rakamanikana nenzira inhete vashoma vachaiwana.
Oh, I know the church is what they say. If you put your name on the book and you become a member, this you're all right.
Oh, ndinoziva machechi zvavanotaura, kana ukaisa zita rako mubhuku uye wova nhengo yeizvi, zvakanaka.
There's no such scripture as that.
Hapana gwaro rinotaura kudaro.
If everything's got its name on the book and in a church, there will be billions times billions times billions. Everything will go in.
Kana vose vana mazita avo mubhuku nomuchechi, kune zvuru pamusoro pezvuru zvakapetwa nezvuru, vose vanozopinda.
Then all kinds of spirits will be in there, and what kind of a condition will heaven be in?
Zvino mhando yose yomweya ingazova ikoko, zvino kudenga kungazova nechinhano chakadii.
Think of it now.
Pafunge zvino.
Someone would say to me, now wait a minute, Brother Branham.
Mumwe munhu angataura kuti, mirai shoma, hama Branham.
So and so, I heard them speak in tongues. I know they'll make it.
Ningi ndakamunzwa achitaura nendimi, ndinoziva achaponeswa.
That don't mean they'll make it at all.
Izvi hazvirevi kuti vachaponeswa.
Paul said in 1 Corinthians 13, though I speak with tongue of men and angels, and have not love, I'm nothing.
Paul akati muna 1 Corinthians 13, kunyangwe ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa, ndisina rudo, handisi chinhu.
Oh, I went to so-and-so's meeting. Oh, he did great, mighty works.
Oh, ndakaenda kumusangano waningi. Oh, akaita zvinhu zvikuru, mabasa makuru.
I seen him make the blind to see. Still, he could be lost.
Ndakamuona achipodza mapofu kunyangwe zvakadaro anogona kunge akarashika.
Many will come to me in that day and say, Lord, have not I preached in your name? Prophesying?
Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe hatina kuparidza nokuprofita muzita renyu here?
Have not in your name I've cast out evil spirits?
Hatina here kudzinga mweya yakaipa muzita renyu?
Have not in your name I've done many great works?
Hatina here kuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu?
He'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't even know you.
Zvinachati bvai kwandiri imi vaiti kusarurama handina kutongokuzivai.
Straight is the gate. Narrow is the way. And the few there will be that are finding.
Suo rakamanikana nenzira inhete vashoma vachaiwana.
Let me give you some estimations that'll shake you.
Regai ndikuudzei zvandinoziva zvinogona kukuzunguzai.
According to medical science, in the city of Chicago, according to doctor statistics,
maererano nokutaura kwavarapi muguta reChicago, maererano nokuziva kwavana chiremba,
that these 30,000 Borgina cases in Chicago alone in 30 days that the doctors has.
Vanoti pana madzimai zuru makumi matatu vanobvisa nhumbu muguta reChicago chete mazuva makumi matatu zvinozivikanwa navana chiremba.
How many of these little pills and things they take of abortion cases?
You know, mapiritsi mangani avanotora nezvimwe zvinoitwa zvinofanana nokubvisa nhumbu.
Statistics shows in the United States that there is more illegitimate children born than there is holy wedlock children.
Zvinyorwa zvinoratidza kuti muUnited States muna vana vakawanda vanoberekwa muupombwe kudarika vanoberekwa muchato mutsvene.
Did you know the Bible said in Deuteronomy 14:2 that an illegitimate child, it'd take 400 years for that to run out?
Munoziva here kuti Bhaibheri rakati muna Deuteronomy 14:2 kuti mwana woupombwe zvaitora mazana mana makore kuti vafanire kupinda muungano yaJehovha.
Their children's children cannot stand in the congregation of the Lord.
Vana vavana 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 vavo havafaniri kupinda muungano yaJehovha.
400 years, 10 generations, 40 years in a generation.
Kwa makore mazana mana, zvizvarwa gumi, makumi mana makore anoita chizvarwa chimwe.
Their great 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 grandfather was the illegitimate child. He's out of the picture.
No sekuru va 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 sekuru vavo akanga ari mwana woupombwe haachisipo.
Now what?
Zvino chii?
Show me where it was changed.
Ndiratidze pazvakashandurwa.
What do we come to?
Tinozosvika kupi?
And now the illegitimate because of the adultery and sinful women dressing on the streets like men was an abomination to the sight of God.
Zvino upombwe nokuda kwoupombwe, madzimai ane zvivi anopfeka savarume mumigwagwa zvinonyangadza pamberi paMwari.
Cigarette smokers, cocktail drinkers, so-called professed Christians.
Vanoputa fodya vachinwa doro vanongova nezita kuti maKristu.
God forbid such a bunch of prostitutes.
Mari ngaadzivise zvipfeve zvakadai ndizvozvo.
Then call themselves Christians.
Zvino vanozvidaidza kuti maKristu.
No wonder Jesus said, straight is the gate and narrow is the way. But few there will be able to find.
Ndicho chikonzero Jesu akati, suo rakamanikana nenzira inhete vashoma vanoiwana.
They won't humble themselves. They're starchy.
Havazvininipisi, vakaomarara.
Look when David was told of his sin that he done, quickly he repented. God loved him for it.
Tarisa Davidi paakaudzwa chivi chake chakanga aita nokurumidza akatendeuka naMwari akamuda nezvaakanga aita.
You tell them of their sins, they'll say, I'll never darken the door again.
Asi ukavaudza zvivi zvavo vanoti handichazopindi napamasuwa apa zvakare.
Well, they got plenty of places to go. They can go to those illegitimate dens that are packed with such.
Chii, vane nzvimbo dzakawanda dzokuenda. Vanoenda kumapako ayo upombwe anotora vanhu vakadaro.
But it's time that preachers put on the full armor of God and preach the word without compromising. Gospel.
Asi yava nguva yokuti vaparidzi vashonge nhumbi dzose dzokurwa dzaMwari nokuparidza shoko vasingarerutsi. Evangeri.
Men should humble themselves.
Vanhu vanofanira kuzvininipisa.
There's no sincerity amongst Christians anymore.
Hapachina kuperera mu Kristo.
They want to say I'm a Methodist, I'm a Baptist, I'm a Pentecostal.
Wanda kutaura kuti ndiri mu Methodist, ndiri mu Baptist, ndiri mu Pentecost.
That doesn't mean that to God.
Hazvirei chinhu izvozvo kuna Mwari.
I spoke with tongues, I performed miracles. We lay all the emphasis upon that.
Ndakataura nendimi ndikaita mashura. Tinosimbisa pana izvozvo.
That's one of the most blinding things that they could do.
Asiri chiri chimwe chezvinhu zvinopofomadza chavangaita.
Sure. The rain falls on the just the same as the unjust.
Chokwadi mvura inonaya pano vakarurama nevasina kururama.
The rain waters the crop the same as it waters the weeds, Roy.
Mvura imwe chete inokudza chimerwa chakanaka ndiye inokudza mashawe, Roy.
The same rain, the same Holy Spirit fall upon people.
Mvura imwe chete mweya mutsvene mumwe chete unouya pavanhu.
That still don't mean their nature's got to be different from the inside out.
Izvi hazvirevi unhu hwavo hunofanira kushandurwa kubva mukati zvichienda kunze.
Not an outward manifestation or demonstration.
Kwete kuratidzira kana kungoratidza.
But the inside spirit of the living God that makes that person a new creature. That humbles his heart or her heart before God.
Asi mweya wamukati wamwari mupenyu unoita kuti munhu ave chisikwa chitsva anozvininipisa mwoyo wake murume kana mukadzi pamberi pamwari.
You say, preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this millions and 4 billion people in the world?
Ungati muparizi unoreva kuti unokadzika kuti muchabuda gumi navaviri kubva mumamiriyoni namabhiriyoni avanhu vari munyika yose?
I doubt where there'll be a dozen that'll make the rapture.
Ndinokadzika kuti gumi navaviri vachapinda mukubvutwa.
Think of it. I'm telling you what Jesus said here in the gospel.
Zvifunge. Ndiri kukuudza zvakataurwa naJesu pano muEvhangeri.
Think of it.
Zvifunge.
What's it got to?
Zvakazosvika kupi?
Because the immorality got amongst the people. Illegitimate children started being born. That blocks them out.
Nokuti kuora kwetsika kwakapinda pakati pavanhu. Vana voupombwe vakatanga kuberekwa. Ndizvo zvinovadzima.
See, we could stand here for hours placing those things.
Maona tingamira pano kwa maawa. Chisa zvinhu izvi panzvimbo yazvo.
And you can see that we're living in a corruptible, damnable, rotten to the core generation of people.
Zvino munokwanisa kuona kuti tiri kurarama muchizvarwa chavanhu vakaipa vakaora vanonyatsoora kusvika pokupedzisira.
No wonder they can't see no signs. No wonder they won't hear the gospel.
Ndicho chikonzero vasingakwanisi kuona zviratidzo. Ndicho chikonzero vasingakwanisi kunzwa evhangeri.
They're hardened, yet just as religious and pious.
Vakaomeswa, asi vachinamata kwazvo.
Didn't Jesus say that the Spirit speaks expressly in the last days, there'd be heady, high-minded lovers of pleasure more than of God?
Zvino Jesu haana kuzvitaura here zvino mweya unoreva pachena kuti namazuva okupedzisira vanhu vachava vasingarangariri vanoita manyawi vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari.
Truth breakers incontinent. Fierce and despisers of those that are good, having a form of godliness.
Vasingari kuyanana, vasingazvidzori, vane hasha, vasingari zvinhu zvakanaka, vanomufananidzo bedzwa kunamata Mwari.
Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure.
Mama, unokwanisa kudanidzira, chokwadi. Unokwanisa kutaura nendimi, chokwadi.
Faith will cast out devils, sure.
Kutenda kunokwanisa kudzinga madhimoni, chokwadi.
That is what we're talking about.
Asa handi izvozvo vatiri kutaura pamusoro pazvo.
Then you would say to me, Brother Branham, what is the mark of a Christian?
Zvinongati kwandiri hama Branham, mucherechedzo womuKristo chii?
Who will be saved? Will you, Brother Branham?
Ndiani achaponeswa? Ndimi here hama Branham?
I'm trusting that to God. I don't know. I'm believing that I am.
Ndiri kuvimba naMwari handizivi. Ndiri kutenda kuti ndakaponeswa.
I'm comparing my life daily with the Word. If it don't live up to this word, then it's something wrong. I've got to go back and get right.
Ndiri kuenzanisa upenyu hwangu mazuva ose neshoko. Kana ndisingararami zvinoenderana neshoko iri, ipapo panenge pane chimwe chinhu chakakanganisika. Ndinofanira kudzokera ndogadzirisa.
Or say, Brother Bram, when people speak with tongues, don't that mean they're saved? No, sir. No, indeed.
Ndomungafunza kuti hama Branham kana vanhu vachitaura nendimi hazvirevi here kuti vakaponeswa? Kwete changamiri. Kwete handizvo.
I've heard witches and wizards speak with tongues. Amen. All kinds of nonsense.
Ndakanzwa nganga navaroi vachitaura nendimi. Zvinhu zvose zvisina maturo.
I've seen people speak with tongues and live with another man's wife.
Ndakaona vanhu vachitaura nendimi asi vachizotora mudzimai womumwe munhu.
I've seen people speak with tongues and jump up and down and shout like the house is on fire and go out and pull crooked deals and steal. Tell lies and everything.
Ndakaona vanhu vachitaura nendimi vachisvetuka vachidanidzira kunge imba iri kutsva. Voenda vondoita zvinhu zvisina kururama nokuba nokunyepa nezvimwe zvose.
How can you expect it? No, sir.
Ungazviita sei? Kwete changamire.
Belong to church, deacons in the church, pious as they could be.
Vanenge vari nhengo dzechechi, madikoni muchechi, vachinamata kwazvo.
Why, you think they'd buy gasoline on Sunday? No.
Ko unofunga kuti vangatenga mafuta okufambisa motokari nomusi wesondo here? Kwete.
But on Monday do something dirty and rotten and low down.
Hazvino muvhuro vanozoita chimwe chunhu chakasviba chakaora.
God dwells in the heart. Not an outward, if something comes from the heart.
Mwari anogara mumwoyo, kwete kunze chimwe chunhu chinobuda mumwoyo.
Straight is the gate, and narrow is the way. And but few there will be that will find.
Shuwa rakamanikana nenzira inete, vashoma vanoiwana.
As it was in Noah's days, 8 out of those millions.
Sezvakanga zvakaita mazuva anova vasere kubva mumamirioni.
As it was in the days of Sodom, 3 out of millions.
Sezvakanga zvakaita mazuva eSodoma vatatu kubva mumamirioni.
So shall it be in the coming of the Son of Man.
Ndizvo zvichaitawo pakuuya kwamwanakomana womunhu.
And you see the corruption that we're in.
Zvino munoona kuora kwatiri makuri.
You see our every imagination man.
Munoona kuti mafungiro omunhu.
He gets out there and the devil makes smart preachers stand in the pulpit and let people get by with it.
Anobuda uye diabolo sanoita vaparidzi vakachenjera vanomira papurupeti vachirega vanhu vakadaro.
The other day a person said, I wouldn't have you in my pulpit. You'd make my women go crazy.
Rimwe zuva mumwe munhu akati handingakuregi uchiuya papurupeti yangu ungaita kuti vakadzi vomuchechi mangu vapenge.
No, they're already that way. It brings to the right mind.
Kwete ndizvo zvavari nechekare. Ndinotovadzora kufungwa dzavo dzakakwana.
Tell them quit wearing these clothes and things and that. Well, somebody's got to do it.
Waudza kuti varege kupfeka mbatya idzi nezvimwe. Uye zvino mumwe munhu anofanira kuzviita.
I said to my wife, have I gone crazy myself? Am I insane? Or what's the matter with me?
Ndakati kumudzimai wangu, ndava kupenga here ini? Ndava kupenga here? Kana kuti chii chakanganisika neni?
Something on the inside can't hold still. I got to tell it. I don't care what anybody says.
Chimwe chinhu chiri mandira chikwanisi kunyarara. Ndinofanira kuritaura handina hanya kuti mumwe munhu anoti.
Say you're going to ruin your ministry. Well, any ministry that the gospel will ruin ought to be ruined.
Munozvisazoparadza shumiro yako. Zvino shumiro yose inofanira kuparadzwa neevhangeri inofanira kuparadzwa.
God give us boldness to stand for what's true. And tell the truth about it. It's a sin, a disgrace.
Mwari ngaatipe kushinga kuti timire nechokwadi uye titaure chokwadi. Chivi zvinonyadzisa.
Straight is the gate, said Jesus. And narrow is the way.
Shuwo rakamanikana Jesu akadaro. Nenzira inete.
You think millions and all you Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals going in, you'll be foolish today.
Zvino unofunga kuti mamirioni uye imi mose maMethodists, maBaptists, maPresbyterian namaPentecosts vachapinda muchasuwa pazuva iri.
Jesus said many will come and sit down in the kingdom. So I have a right to be here.
Jesu akati vazhinji vachauya kuzogara mumambo kuti ndine mvumo yekuva pano.
The children of the kingdom shall cast them out.
Akada siva nawo humambo vachavadzingira kunze.
There will be weeping and wailing and gnashing of teeth.
Vachavano kuchema nokugeda-geda kwameno.
It better take inventory this morning, Christian.
Zvirinano kuzviongorora mangwanani ano muKristu.
There will be 10 times, millions times, billions of professed Christians staunched in their life that will miss the gate. Jesus said so.
Panenge pana mamirioni akapetwa kagumi namabirioni akapetwa vanozviti maKristu uye vakatendeka muupenyu hwavo vachapotsa suo iri. Jesu akataura kudaro.
How many is going in? I don't know how many is going. Only thing is God let me be one of them.
Vangano vachapinda handizivi kuti vangani vari kupinda. Chinhu choka ndeichi Mwari regai ndive mumwe wavo.
That's it. He's the judge. Let me be one.
Ndizvozvo. Iye ndiye mutongi. Regai ndive mumwe wavo.
You say, Brother Branham, how can you tell them when a Christian?
Munoti hama Branham, ko mungaziva sei kuti uyu muKristu?
I don't know. But let me tell you what the scripture says. Surely you believe that.
And this is asre gaindi kudze zvinotaurwa negwaro. Chokwadi munotenda izvozvo.
When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke to the Holy Ghost. He sent an angel forth first.
Mweya mutsvene pakatumwa panyika. Mwari akataura kubudikidza nomweya mutsvene. Akatuma ngirozi mberi kutanga.
And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry for the abominations, correcting those stains.
We are going to die muguta na pakati pavanhu muise mucherecherezo pahuma dzavanhu vanogomera nokuchema pamusoro pezvinyangadzo zvose kugadzirisa zvinhu izvi.
What is abomination? A woman that will put on a garment that pertains to a man.
Chinyangadzo chii? Mudzimai anopfeka nguo yakafanana neyo murume.
It makes God sick.
Zvinoita kuti Mwari arware.
Did you ever get around where something's abominable? How sick it makes you, and you can't stand it?
Wakambosvika here pane chinhu chinonyangadza uye kuti zvinokurwarisa sei haukwanisi kuzviona?
A woman that will put on a garment that pertains to a man, that's the way it makes God feel.
Ndiwo manzwira anoita Mwari kana mukadzi apfeka nguo yakafanana neyo murume.
You might sing in a choir. You might pray every day and shout every day or live for God every day. You're condemned in the presence of God.
Unogona kuimba mukwaya, unogona kunamata mazuva ose, woita ruzha mazuva ose, woraramira Mwari mazuva ose, wakatukwa muupo hwaMwari.
Exactly what the scripture says. An abomination.
Ndizvo chaizvo zvinotaurwa negwaro, chinyangadzo.
And those who uphold such will have a part with such.
Zvino avo vanozvifarira vachava nechikamu nomugove pazviri.
God give us grace to stand against such.
Mwari ngatipe nyasha dzokumira tichipesana nazvo.
If you have to stand by yourself, stand there and hold the word of God in your hand. It'll never fail.
Kana zvichikuita kuti umire woga, mira ipapo ubate shoko raMwari muruoko rwako. Hazvizokundiki.
Now, we've come to a day where the abomination of the people and the angels went for sealing again.
Zvotasvika muzuva rine zvinyangadzo zvavanhu. Zvinongirozi iri kuenda ichisimbisa zvakare.
Find me one person in Jeffersonville. You don't know who's going to make it?
Tsvaga munhu mumwe chete muJeffersonville kana uchida kuziva kuti ndiani achaponeswa.
Find me one person in our city that sighs and cries, constantly bothered and wearied and praying for the abominations that's done in the city.
Tsvaga munhu mumwe muguta redu anogomera nokuchema nguva nenguva ari kunetseka nokunetsekana nokunamatira zvinyangadzo zvinoitika muguta.
Can you raise your hand and put it on one person?
Ungasimudza ruoko rwako here ukanongedza munhu mumwe chete?
Then take the scripture, straight as the gate and narrow is the way that leadeth to life. Few there will be that find it.
Zvinotora gwaro iri, suo rakamanikana nenzira inhete inotungamira kuupenyu, vashoma vanoiwana.
That's the only ones that was to be sealed.
Ndivo voga vaizosimbiswa.
Oh, I can show you plenty going to church. I can show you plenty singing the choir.
Oh, ndinokwanisa kukuratidza vakawanda vari kuenda kuchechi. Ndinokwanisa kukuratidza vakawanda vanoimba mukwaya.
I can show you plenty teaching Sunday school. I can show you plenty that's ahead of great societies.
Ndinokwanisa kukuratidza vakawanda vanodzidzisa Sunday school. Nokwanisa kukuratidza vakawanda vari vamabato makuru.
I can show you plenty that shouts, plenty that speaks with tongues, plenty that works in the gospel work.
Nokwanisa kukuratidza vakawanda vanodanidzira, vakawanda vanotaura nendimi, vakawanda vanoshanda mubasa reevangeri.
But show me one that's down in their heart, so troubled over the sins of the world.
Asi ndiratidze mumwe chete uyo anonetseka mumwoyo ne
show me a preacher that can stand today and condemn those denominations.
That is emparidzi mumwe chete anokwanisa kumira achituka madenomination aya.
Show me a preacher that will stand and say the things and condemn that denomination. You better not. He'll be kicked out. That's his meal ticket.
That is emparidzi anomira achitaura zvinhu izvi uye achituka madenomination zviri nane kuti asadaro anozodzingwa nokuti ndiro tikiti rake rechikafu.
No wonder Billy Graham told Jack Moore, so don't see how my meeting stands, said he's not Baptist, or neither is he Methodist or Pentecostal.
Ndiyo chikonzero Billy Graham akaudza Jack Moore akati handioni kuti misangano yangu inomira sei I got some Baptists, we are some Methodists, and I'm Pentecost.
Said all of them's against him.
I got, we have all said,
sure, I'm not saying that, Rena. I said, I can't say it out in public. I said to my own church.
So what I'm going to do is,
I'm having a struggle because the trying hour is on me.
They
say, if you'll come, it'll be all right, but don't you say nothing about that. You just might as well save your breath. Preach what God said, preach. It's right. One of them eight will be somewhere. One of them will be somewhere. But that day I don't want to be guilty of saying I compromised because of some creed or some church doctrine or some denomination. I preach the truth.
Asinezo wa hiru andidi kuzowa ne mosha ya kuti ndakareru tano kuda kwe chitendu. Kwa chawanu kana imwe dzidziso ye church kana imwe denomination. Nakapari za chokwadi.
You say, why don't your ministry, Brother Ram? It seems to be so great. Why don't it sweep out like these other men's doing?
Anaseko shimbiro yenye hama brana minyora titika seuru. Say isinga iti se zuneita za warumi wawa.
That's it, right there. That's it.
Ndizo zacho zino konzera, ndizo.
They're going to the cities. You think the assemblies of God would cooperate with me? Not what I believe they don't.
Nenda mkuta, unofuka kutiwe assemblies of God, wangani tigira here, kwete sama zivirangu, awadaro.
Might get one once in a while.
Nganguwa na mume chete, panemi nguwa.
You think the Methodists would try to find out, be my manager for a week.
Unofuka kutiwe Methodists anodaro, zaone, iwa manager wangu kwesondo.
If you go in, you go in the name of Jesus. That's right. Oh, of course they get you there, sure. Get you there somewhere in a place so that you won't be connected with them in any ways like that.
Oh, kunyangwe zvakadaro vanoku gamuchira havo chokwadi vokuisa panzvimbo yokuti haufambidzani navo neimwe nzira.
And then when you leave, say, oh, now Brother Bram's kind of off at the brain. It's a little bit, you know, he.
Zvokana waenda vanoti, oh, you know, hama Branham vakati kanganisikei mupfungwa shoma munoziva.
If I'm off at the brain, then the Bible's off in the teaching. That's what the Bible said. Yes, sir. Watch. Jesus said, why do you call me Beelzebub? You believe Solomon, his sign of discernment. You believe his day.
That is why Jesus said, same chinditi Beelzebub. My tender chariot of Solomon, he took his zeal, so on zika, makatenda mzwarake.
The queen of the south come from the uttermost parts of the earth to see that gift. And she believed in what she saw it.
Mambokazi weza saka uya kufasa asipenyika kuzoona chiratizo. Uya akatenda paka chiona.
And you sit and look at it daily and don't believe it.
Nemi muno gara mchitari isama zua ose asama mchitendi.
And his own brothers didn't believe him.
Zino aningina wakecha iwa wakanga wasinga mtendi.
He said, you go up to the feast. He said, but I don't go up now.
Wakati mendai kumutamba katani. Disi kuenda kweko zino.
He went up another way because his own brothers didn't believe him. That's right.
Akaenda neimwe nzira nokuti hama dzake chaidzo dzakanga dzisinga mutendi. Ndizvo.
Straight is the gate and narrow is the way, and but few there will be a finding.
Zuva rakamanikana nenzira inete vashoma vachaiwana.
When it comes to the disciples, to the showdown, where were they at?
Pazvakasvika kuvadzidzi pamangange vakanga vari kupi?
A woman and a man stood by the cross with him, John and Mary. The rest of them is gone.
Mudzimai nomurume vakamira pamuchinjikwa naye. Johanna Maria,
this is a showdown. This is the time.
No, I and you, Mangange, in the Unguayacho.
This is when God's are doing things.
Because no man in the Paparukita, Zinu.
This is when the Messiah is on earth.
Because no Messias in the Paparipanika.
This is when the power of God is moving in his people.
Because no Simparamar in the Paparipa Famba Manuake.
And they're calling holy rollers crazy, insane. All such as that. But the hour is here.
No, anu wada na kutu wachene, wasinga shibati mipengo, wanu wakasanga na pfungwa, oh, shinu zakadaro, wasinguwa ya shika pano.
There's sure going to be some great disappointment at the judgment.
Wacha wano kusuwa kukuru, pazwaro kutongwa.
Oh, the bootlegger, he knows where he's going to be at the judgment.
Oh, munu, wamasha bina, anu ziwa kwa hacha enda, pazwaro kutongwa.
So does a beer hound know where he's going to be.
Kana chitakwa chino ziwa kwa chichaenda.
So does the prostitute know where she'll stand.
Kana nechife cha ziwa pa chichamira.
So does a gambler know where he'll stand.
Kana wamakasa ano ziwa pa chichamira.
So does a drunkard know where he'll stand. He'll not be disappointed.
Kana chitakwa chino ziwa pa chichamira. Azasui.
Where the disappointment is going to be is those who thought they were right. Amen. That's where the disappointment.
Azipachazova no kusua. Kuna ao varikufunga kutivagaita shakanaka. Ndipo pachazova no kusua.
When they got up there and said, sure, we cast out devils in your name. We're preachers.
Pachazomira epapoti. Chokwari taka zingama dimoni mstarenyu. Tivaparizi.
We belong to certain churches. We done great miracles. Oh, we preach well. I've been a steward in the church. I've been a bishop. I've been this.
Oh, takaparisa zvino ndaiva muchengeti muchurch, ndaiva bishop, ndaiva izvi.
Depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Ivai kwandirimi vaitove zvakaipa, handina kutombokuzivai.
That's the disappointment.
Mazona, ndipo pachava nokutsamwiswa.
He said their children or their children will come in and sit down in the kingdom and say, we got a right to be here.
Akati vana vana vachauya vogara mumapo kuti tine mvumo yekuva pano.
And they'll be cast out into outer darkness, where there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth.
Zvino vachadzingirwa kunze kurima, uko kuchava nokuchema nogedageda kwameno.
Straight is the gate, narrow is the way that leadeth life. Few there'll be that find it. To you, my dear people this morning, listen to this. I never made this up. I'm responsible for telling it. That's all I'm responsible for.
Kwa muri miwano anodikanwa mangwana nano, tererai kune izvi. Handina kungoita zvokufungidzira. Ndine mungawa wokuzvitaura. Ndizvo zvoga zvandine mungawa kwazviri.
For another preacher, another sermon in my life, that is the truth. There are just going to be a few people saved.
Kana nikasaparidza imwe mharidzo zvakare muupenyu hwangu, ichi ichokwadi, pachava navanhu vashoma vachaponeswa.
Just remember that just a very few, you be one of them.
Rangarira izvozvo, vashoma kwazvo, iwe iva mumwe wavo.
Who are they, Brother Branham? I don't know. Nobody else knows.
Ndivanani, hama Branham, handizivi, hapana mumwe munhu anoziva.
We work out our own salvation with fear and trembling.
Tinoshanda ruponeso rwedu nokutya nokudedera.
But you be lined up with God.
Asi iwe zvenzanise namari.
If your heart don't beat just with that Bible, then there's something wrong.
Amen.
There's something wrong.
Kana mwoyo wako usingawirirane neBhaibheri, zvino pane chimwe chinhu chakakanganisika.
No matter what your church said, you can't go in by that. You got to go in by what God said.
Pane chimwe chinhu chakakanganisika, zvina mhosva kuti church yako inotaura. Haukwanisi kuponeswa naizvozvo.
This is a book you'll be judged from. The Bible. Stay with it.
Unoponeswa nezvakataurwa naMwari, iri ndiro bhuku raun.
Always say, well, I've been baptized in the name of the Lord Jesus. That's correct. That's Bible. But if that life doesn't follow it, it didn't do you much good to be baptized. You say, well, I've received the Holy Ghost. That's good. That's what you should have done. But if the life isn't in there, remember, the weed receives the same power that falls on the wheat to make it grow, makes the weed shout too.
Rangarirai, shau rinogamuchira simba rimwe chete rinouya pazviyo kuti rikure ndiro rinoita kuti shau ridanidzire zvakare.
The little weed stands right up and just as happy as the wheat is. That's right. Lives by the same life.
Shau rinomirapo richifara sezvinongoitawo zviyo ndizvo.
And a sinner can stay in the presence of God, shout the victory, and live like a Christian. But if there isn't something different in the heart, he can have the same power to cast out evil spirits. Jesus said so. He can preach the gospel just as good as any other preacher can do. That's exactly what Jesus said so.
Anokwanisa kuparidza evhangeri zvakanaka sezvinongoitawo mumwe muparidzi, ndizvo chaizvo Jesu akataura kudaro.
The Bible teaches it. Yes, sir.
Bhaibheri rinozvidzidzisa, hongu changamire.
Though I speak with tongue of men and angels, though I give my body to be burned as a sacrifice, I give all my goods to feed the poor.
Kunyangwe ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa, kunyangwe ndikapa mutumbi wangu kuti uve chipiriso, ndikapa zvose zvandinazvo kuvarombo.
I have faith to move mountains. I do all these things.
Ndiye ndikava nokutenda kwokufambisa makomo, ndoita izvi zvimwe zvose.
I preach in his name. I cast out devils in his name. He said, I am nothing.
Ndoparidza muzita rake, ndodzinga madhimoni muzita rake, akati handisi chinhu.
So he could do it. And nothing. Get the irony?
Zvino anokwanisa kuzviita. We ask chunu. Waona here zvazviri.
Now the thing to do is from your heart be a Christian.
Chokuita kubva mumwoyo mako 이왕 크리스트.
I enter in at the straight gate, for broad is the way that leads to destruction.
진노핀다 무수월 아가마니까나 너구리 인지라 야가파마마 이내인다 무쿠파라즈과.
And millions times millions in this generation of believers will go in thereat.
위마 미리온 아가페트과 가 미리온이 어무치절과 친노 잡아텐디 와잡핀다 나로.
Because straight is the gate. And narrow is the way. Just you and Christ alone. Narrow is the way that leadeth to life, and just a few there will be that will find it. Now that's the words of our Lord. My, what was he doing? Standing there, discerning their thoughts. And he said, he's Beelzebub. Well, how can he be God? He's a man. Where did this wisdom come from? He said, in his own city. When you walk into the city here, it seems like I don't say this any disregards to you people. You're Christians. You love me.
Walk into the
city here, it seems like the power of Satan knocks you down. This place is condemned. This city is condemned. What did Billy Graham say when he entered Louisville? He said that's the most demon-powered place he'd ever seen in his life.
Billy Graham agati ipa agapinda Louisville.
Placed it in the paper. Said that you can just feel the oppression of the devil. Of course I feel it. Why? This is my own home. When Jesus returned to his own home, he said, many mighty works he could not do because of their unbelief.
Yesu pakazokera kumusha kwake chaiko, akati haana kukwanisa kuita mabasa makuru akawanda.
Said a prophet's not without honor, a preacher, unless it's in his own country, among his own people.
Agada kuna mprofita anga gamchirwa mparidzi munyika yake pakati pavanhu vake.
See, you can't help it. The scripture says so. See?
Maona hapana zvanga kwanisa kuita gwaro rinodaro. Maona.
Now when you walk in the city here, don't tell me I wouldn't know.
Yopaona famba muguta muno. I
walk up to people and shake my hand and say, oh, Brother Branham, I love you, and you know that's a lie. You know it's a lie. You
sangana na wanu, wanondi kwazisa, oh, hama Branham, dino kudaya. Asuchi ziwa kuti wari kunyepa. Una ziwa kuti wari kunyepa.
If God can tell me the discernment of heart, why can't you tell me that?
Kana mara chindita kuti ndi ziwe zakawanzika zomoyo. Zino anga tata here kundi uza izoso.
Sure. Right among your own people around the city. When they see
you,
said, well, you know, I've seen where certain. Where was it? Up that. We know that time.
Kupi, kupi,
you feel it. Let me tell you, you let somebody come at your house that don't like you very much. Sit in your house just a little bit and feel that funny feeling.
Mumwe munhu auye mumba mako asinga kufariri agare mumba mako kwengwa shoma wotanga kunzwa manzwira asiriwo.
Multiply that by 14,000 now. Then you get what I'm talking about.
Yohane kakapetwa zuru gumi nezvina unobva waziva zvandiri kutaura pamusoro pazvo.
Then you get into a place where everybody loves you. That welcome feeling. Just, oh my, you can just stay there forever, see?
Zvinosvika wapanzvimbo paunodiwa nomunhu wose. Zvinokuita kuti unzwe kugamuchirwa chaizvo unongonzwa oo ini zvangu unogona kugara nokusingaperi maona.
That's it, see? It's a spirit and people don't know what it is. They're wondering why the people are so contaminated.
Ndizvo maona mweya zvino vanhu havazivi kuti chii vanoshamiswa kuti sei vanhu ava vakasvibiswa.
What makes good women? What makes good women put on their vulgar clothes and get out there?
Chii chinoita kuti vakadzi vakanaka.
What makes even now when it's still cold, little 16-year-old girls with clothes on, she oughtn't to wear before her mother, and out on the street.
Chichineda kuti kunyangwe kuchitonhora vasikana vaduku vana makore 16 vane hanzu dzavasingafaniri kupfeka pamberi paamai vavo asi vachifamba nadzo mugwagwa.
It's because not that child. That child don't know any better. But because some preacher in the pulpit has failed the holy post of duty. It's exactly right. Sure.
Chikonzero ndechokuti asi mwana uyu haazivi zviri nane. Asi chikonzero ndechokuti mumwe muparidzi ari papulpit atadza kuita basa rake. Ndizvo chaizvo chokwadi.
Women get on the street and all sexy dressed and things like that, and sinners look at them and don't know that she is actually just as guilty as she lived with that man.
Vakadzi vanofamba mumugwagwa uye vakapfeka zvinokwezva seizvi. Zvino vatadzi vanovatarisa uye havazivi kuti vane mhosva yekuita upombwe nomurume uyu kunyange asina kugara naye.
Jesus said so.
Jesu akadaro.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her hath already committed adultery with her in his heart.
Jesu akati ani nani anotarisa mukadzi achimuchiva wataita upombwe naye mumwoyo make.
And have to answer for it at the day of the judgment.
Uye uchazotongwa nazvo pazuva rokutongwa.
Straight is the gate and narrow is the way. I know you think I'm a hard guy. I'm not hard. I'm your brother and I love you.
Handira kuoma ndiri hama yenyu uye ndinokudai.
Flee the wrath that is to come.
Tizai kutsamwa kuri kuuya.
Go to the cross and cry until your heart is filled with his spirit that'll turn your back from everything of the world. Walk godly before him. With your heart burning for him.
Endai kumuchinji kwa mucheme kusvika mwoyo yenyu yazadzwa nomweya wake unoita kuti mufuratire zvinhu zvose zvenyika uye mufambe zvino umwari pamberi pake nomweya yenyu ichipisa nokumuda.
Love, not a duty.
Rudo, hakusi kumanikidzwa.
Christ is not a duty to serve Christ, it's a love that serves Christ.
Kristo hakusi kumanikidzwa kumushumira Kristo. Rudo runoshumira Kristo.
Estrange you, constrange you. Till every pulsation of your life beats with him. That's when you see sin.
Runokukwezva, runokumanikidza kusvikira zvose zviri mauri zvinofambirana naye. Ndipo paunozoona chivi.
And he wept upon the earth. It grieved God in the days of Noah when he seen the hearts.
Zvino akachema paakanga ari panyika. Zvakarwadza Mwari mazuva Noah paakaona.
And then great Jesus sat upon the hill and said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have covered you. But your hour has come and your house is left destined.
Jesu akagara pamusoro pegoma akati, Jerusalema, Jerusalema, ndakanga ndichida sei kukuunganidza vana vako semamba asi nguva yako yakwana, masirwa imba yenyu rava dongo.
So shall it be at the coming of the Son of God. The hearts of the real true believer is broken.
Ndizvo zvachaitawo pakuuya kwomwanakomana wamwari mwoyo yavatendi chaivo yakatyoka.
He sees right now there ought to be a revival sweep in this land.
Anoona zvino kuti panofanira kunge pano rumutsiriro mukati menyika ino.
How can it be through a bunch of illegitimates?
Rungava sei pakati pavanhu upombwe?
How can it be when they're condemned to begin with?
Rungavapo sei ivo vakatukwa?
The kingdom of God is like a man that throwed a net in the sea. And when he brought it forth, he had turtles, terrapins, snakes, frogs. Some fish.
Mwamba wamwari wakafanana nomunhu akakanda rutava mugungwa. Zvino paakarubudisa kunze rwaiva nehamba, madzvinyunyoka, matatya nehove.
Wasn't him to decide which, he just stood it up on the bank. That's what the gospel does.
Handi aisarudza akangorukanda kumahombokombe. Ndizvo zvinoitwa neevhangeri.
That's what Billy Graham, Old Roberts, myself, and all other preachers is preaching the gospel. Throw it out! Pull it in. There they are, Lord.
Ndizvo zvinoitwa na Bill Graham, Ola Roberts, neni navamwe vaparidzi vose vari kuparidza evhangeri. Tinokanda rutava torudhonza. Hezvino zvatinazvo Ishe.
What are we doing every time? We find out for you and get back again. They're right back out in the pond again.
Asi tiri kuitei nguva yose iyi. Tinoona kuti usati wadzoka zvakare zvinenge zvadzokera kare mudziva.
What is it? To begin with, it was a turtle. That didn't change him to get caught in the gospel net.
Chii, kubva pakutanga yakanga iri hamba. Hazvina kuishandura kuti yakabatwa murutava rweevhangeri.
He was a turtle to begin with. He was a terrapin to begin with. He was a snake to begin with.
Yakanga iri hamba kubva pakutanga. Yakanga iri dzvinyu kubva pakutanga. Yakanga iri nyoka kubva pakutanga.
He was a hypocrite before he ever came into the church.
Akanga ari munyengeri asati ambotanga kuuya muchurch.
He had no desire even to quit his drinking and gambling and smoking and lying and stealing.
akanga asinagana chido chokurega kunwa nokutamba makasa nokuputa nokunyepa nokuba.
He just come in because he's scared of hell.
Akango uya nokuti akanga achitika gehena.
You're making yourself a more candidate for it when you do that. It's true.
Uri kutozvita munhu anoenda kwariri paunoita izvozvo. Ichokwadi.
Straight is the gate and narrow is the way and few there will be there find.
Shora kamanikana nenzira inete vashoma vachaiwana.
Let's pray.
Gatinamate.
Lord. Oh, search me, Lord. Draw my case right now, Lord.
Ishe. Oh, ndizvere ishe. Nditongeiko zvino ishe.
Don't let me have to come before judgment before you after preaching this way.
Zandrega ndichiuya pakutongwa pamberi penyu mushure mokuparidza seizvi.
Oh, if there be any unclean thing in me, Lord, take it away, please.
Oh, kana pane chimwe chinhu chakaipa pandiri ishe chibvisei ndapota.
We see a day that we're living in. When men and women are becoming so starchy, they're shamed.
Tikona zuva ratiri kurarama mariri, varume navakadzi vari kuomarara, vava kunyara.
You said one time there's no even blush amongst the daughters of Zion.
Makataura imwe nguva, makataura imwe nguva, hapachina kunyara pakati pavakunda veZioni.
Their modesty has been so taken away till they don't even blush no more. Oh, Lord, think of it.
Mazibatira vakanaka akabviswa kusvikira vachanyari. Oh, ishe fungai pamusoro pazvo.
And know that the time peace yonder is beaten away. Just a minute or two more. And the great destruction will come. Then let him as filthy be filthy still.
Toziva kuti nguva iri kupera kwasara minute kana maviri. Uye kuparadzwa kukuru kuchaitika. Zvinoregai ane tsvina arambe ane tsvina.
God, wake us all up this morning. Shake us, Lord.
Mwari timutsema mwananano tizunguzei ishe.
We see the signs appearing. We got our eyes open to know that.
Tinoona zviratidzo zvichionekwa. Maziso edu akazaruka kuti tione izvi.
We see millions. Millions, Lord. Has turned their back and gone away.
Tinoona mamirioni. Namamirioni ishe. Vakafuratira vakaenda.
I wonder what can I do? What can I do, O Lord?
Handizi kundeitoi, ndoitoi, o ishe.
Is there anything, Lord, if it takes more preaching, more prayer, more anything, help me, Lord, that I might bring the message to the people.
Pachine chimwe here, ishe, kana zvitora kuparidza kwakawanda, kunamata kwakawanda, zvimwe zvinhu zvakawanda, ndibatsire ishe kuti ndiunze maridzo kuvanhu.
What can I do, but they continually turn it down.
Ndingaitei asi nguva nenguva vari kuiramba.
You do your great signs and perform your wonders, and yet the people march right on.
Munoita zviratidzo zvenyu zvikuru nokuratidza zvishamiso asi vanhu vanoramba vachienderera mberi zvakadaro.
Is it your scripture must be fulfilled? Is it the time that no man can come to me except my Father draws him? And all that the Father has given me will come to me.
Zvirikuitika here kuti gwaro renyu rizadziswe? Yava nguva here yekuti hakuna munhu anokwanisa kuuya kwandiri kunze kwokunge baba vangu vamudana? Uye vose vandakapiwa nababa vachauya kwandiri.
Lord God grant this morning that people will wake up and see this last sign of the earth.
Ishe Mwari, itai kuti mangwana nano vanhu vapepuke vaone chiratidzo chokupedzisira ichi panyika.
I pray God that you'll grant something to the people.
Ndinonamata Mwari kuti muite chimwe chinhu.
Bless this little people here this morning. God, start with Brother Neville, Lord.
Rupafadzai vanhu vari pano mangwana nano, Mwari. Tangai nema Neville ishe.
Heal his body sick this morning, Lord. His stomach's upset. I pray that your healing hand will be upon him. Stir his soul.
Pozai muviri wavo vari kurwara mangwana nano ishe. Mudumbu muri kurwadza. Ndinonamata kuti ruoko rwenyu rwokupodza ruvabate.
God, go out amongst this congregation. There's men and women sitting here that I may never see them again until that day of the judgment. Then I've got to give an account. But I've read your word. Straight is the gate. Narrow is the way, and but few there will be that find it. Oh, Lord, let this be that few, some of them, will you, Lord? Grant that every person here I pray as a man can only pray. Lord, these people would do anything for me. as far as to help me.
Ishe wana hawa wanogona kundiitira zose kana kuri kundibatsira.
If I was hungry, they'd feed me. If I need to shoot, they'd bite.
Kana ndine nzara wanondipa zvokudya kana ndichida sutu wano noitenga.
They'd go together and buy me a car to preach the gospel. They'd do anything in that way.
Vangaenda pamwe chete kundonditengera motokari kuti ndiparidze evangeri. Vanogona kuita zvinhu izvi zvose.
Oh, Father, search your souls this morning. Please do, and let them search it out before you.
Oh, Baba, nzverai mwoyo yavo mangwana nano. Ndapota zviitei uye ngavazvinzvere pamberi penyu.
I don't know. I trust that every one of them is in that elect. And put me there too, Lord.
Handizivi ndinovimba kuti mumwe nomumwe wavo musanangurwa. Zvino ndiisei pamwe chete navo zvakare, Ishe.
If there be any reason in me that I wouldn't be there, Lord, you just reveal it to me. I'll make it right now.
Kana pane chikonzero chokuti ndisakwanisa kupinda, Ishe, ingochizarurai kwandiri, ndinochigadzirisa iko zvino.
I want to be sure, Lord, that on that morning there will be no trouble at the river. I want to go in that day.
Ndoda kuziva nechokwadi, Ishe, kuti pamangwanani aya hapazovi nedambudziko parwizi. Ndoda kuzoenda nezuva iri.
I don't know when that'll be, maybe yet today. So help me to know. Help these people to know.
Zvino handizivi kuti izvi chaitika riini. Zvinogona kuitika nhasi. Zvino ndibatsirei kuti ndizive. Batsirai vanhu ava kuti vazive.
And when we see our hearts are unconcerned.
Zvino patinoona mwoyo yedu isina hanya.
Oh, we enjoy a good message to listen on the radio or go to the church. We appreciate a good message. We don't mind speaking of Jesus somewhere.
Oh, tinofarira mharidzo yakanaka kuiteerera muradio kana kuenda kuchurch. Tinofarira mharidzo yakanaka. Hatina hanya nokutaura zvaJesu pane imwe nzvimbo.
But Lord, is sin so a burden to us? And it brings tears to our eyes. Sighing and crying and standing against and everything the abominations that's did in the city.
Asi Ishe chivi mutoro here kwatiri kusvikira tinounza misodzi mumaziso edu kugomera nokuchema tichimira tichipesana nacho zvose zvinyangadzo zvinoitwa muguta.
Lord, let the angel of God see that upon us and mark us. Grant it, Lord.
Ishe regai ngirozi yaMwari ione izvi patiri nokutiisa mucherechedzo zviite Ishe.
Even so, come, Lord Jesus, now and prepare our hearts and give us thy true signs that you're in our midst.
Nyamwe zvakadaro uyai Ishe Jesu iko zvino gadzire mwoyo yedu mutipe zviratidzo zvenyu zvechokwadi kuti muri pakati pedu.
That we might know that we're receiving the last sign before the end of this generation.
Kuti tigoziva kuti tiri kugamuchira chiratidzo chokupedzisira chizvarwa chino chisati chaguma.
We see the illegitimacy when man living in the nation and having babies born by other man's wives.
Zvino tinoona upombwe varume vari kurarama munyika pavari kuita vana navakadzi vavamwe.
And little girls on the street and hundreds turned away to schools every year and teenage becoming mothers and there's no respect.
Uye vasikana vaduku mumigwagwa mazana ari kudzingwa muzvikoro gore roga roga nevezera duku vachiva vana mai. We are patching up with kids.
Then how that the women are becoming poisoning themselves by smoking and drinking and televisions and so forth. It's corrupting the minds of the children.
We are madzimai awakuzi kuadza voga nokuputa fodya. We are nokunwa ne television ne zvimwe zviri kuodza pfungwa dzavana vaduku.
Oh Lord, how long can it stand? And you are holy God.
Oh Ishe, ingamira kusvika riini? Uye imi muri Mwari mutsvene.
Oh, Father, I'm strangely feeling today that something must be done quickly, Lord.
Oh, Baba, ini ndiri kunzwa mamwe manzwiro kuti chimwe chinhu chinofanira kukurumidza kuitwa Ishe.
I don't know what to say, but I pray, Lord, that you'll place in our hearts of what to do.
Handizizo kutaura asi ndinonamata Ishe kuti muchaisa mumwe medu zvatinofanira kuita.
Grant these things, Lord. We ask them in Jesus' name. Amen.
Itai zvinhu izvi Ishe tinozvikumbira muzita raJesu. Amen.
The hour is at hand. Every sensible person that's got reasoning knows that something's fixing to happen.
Nguva yava pedyo, munhu wose ane pfungwa dzokufunga anoziva kuti chimwe chinhu chiri kuda kuitika.
There's not a person in this building that's got its right mind
but knows that this world cannot stand under these conditions. We can't stand, friends.
Hapana munhu mumba munhu anofunga zvakanaka asingazivi kuti nyika haikwanisi kuramba ichienderera mberi iri muchinano cha iri mairi.
There is not one thing as your pastor and your brother, there is not one thing that I can guide you towards this morning but to Jesus Christ. There isn't a thing that I know.
Pana chinhu chimwe chete somufudzi wenyu, uye sehama yenyu, hapana kana chinhu chimwe chete chandingakutungamirirai kwachiri mangwana nano asi kuna Jesu Kristo. Hapana chinhu chandinoziva.
Just think of the things that's prophesied to come. Before the rapture takes place, everything that I know of is done fulfilled.
Kungofunga pamusoro pezvinhu zvakaprofitwa kuti zvichaitika kubvutwa kusati kwaitika zvose zvandinoziva zvakazadzikiswa.
You say, what about the mark of the beast? That's to come in the tribulation. The church will be gone, man.
Munoti kumucherechedzo wechikara izvi zvichazouya panguva yamatambudziko chechi inenge yaenda.
Now to mark, these is done gone. The marking's going on now.
Haifaniri kuiswa mucherechedzo inenge yaenda maona. Mucherechedzo uri kuiswa iko zvino.
The marking is a showing forth the brand.
Mucherechedzo kuratidza mando.
Flee to God. Flee to Him quickly.
Manyirai kuna Mwari. Manyirai kwaari nokurumidza.
I wonder this morning, while we're waiting here just a minute.
Handizi mangwana nano takamirira pano kwakanguva.
Now I feel like you do. I can sense your feeling. Each one of you trying to think, oh God, search me out. That's why I feel too.
Kunzwa manzwiro amurikita. Ini ndiri kunzwa manzwiro amurikita. Mumwe nomumwe wenyu ari kuedza kufunga. Oh Mwari ndinzverei. Ndiwo manzwiro andinawo zvakare.
I realize that these messages like that, friend, is not popular amongst the people. You condemn them. And you just make them low.
Ndinozva kuti mharidzo dzakaita seidzi shamwari hadzifarirwi navanhu. Unovatuka nokuva unovadereza.
Somebody's got to do that.
Amen.
I wish it had been maybe somebody else.
Mumwe munhu anofanira kuzviita. Ndinoshuva kuti dai anga ari mumwe munhu.
But if it falls my lot to do it, if I have to be a scrub woman, let me scrub.
Asi ndini ndinofanira kuzviita kana ndiri mudzimai anokwesha pasi, regai ndikweshe pasi.
David said I'd rather be a doormat at the house of God than to dwell in tents with singing.
Kana ndiri David akati ndinoti zviri nane kuti ndive murindi womukova mumba yaMwari wangu pakuti ndigare pamatende avakaipa ndizvozvo.
Whatever God wants you to do, do it. Don't be ashamed.
Chero Mwari zvaanoda kuti uite zviite usanyara.
Remember, I know that's a great thing. Say, Brother Branham, you say only 8 souls will be saved.
Kana pane zvarangarirai ndinoziva kuti ichi chinhu chikuru mungati hama Branham mati vanhu vasere chete ndivo vachaponeswa here.
I don't know how many will be saved. I couldn't tell you, but I say one thing, there'll be so few in a day like this.
Handizvi kuti vangani vachaponeswa, handingakuudzii kuti vangani asi ndinotaura chinhu chimwe chete vanenge vari vashoma kwazvo muzuva rakafanana nerino.
Just think in that day where he was at, how many were saved?
Ingofunga kuti pazuva raakanga aripo vangani vakaponeswa.
Think of the day of Noah and the day of Not Lot and all them.
Funga mumazuva aNoah nomumazuva aRoti. Roti na vamwe vose.
He said, so shall it be in the coming of the Son of Man, because straight is the gate, and narrow is the way.
Ndizvo zvachange zvakaita pakuuya kwomwanakomana womunhu nokuti zuva rakamanikana nenzira inhete.
You see, you go in by yourself, with him, that's all.
Maona unopinda woga naiye, uye ndizvo zvose maona.
And but few there'll be that find it.
Vashoma vachaiwana.
How many believes that's a gospel truth? Jesus Christ. Amen.
Vangano vanotenda kuti icho kwadi cheivhangeri Jesu Kristu akataura kudaro. Vashoma vachaiwana.
Just a very few. Be one of those few.
Vashoma kwazvo. Iva mumwe wavashomava.
I know that's hard, it's strenuous, and it's strains on me to say it.
Nekuti zvakaoma zvinorema uye zvinondiremera kuti ndizvitaure.
Feeling a human love for you, but the love of God constrains me to tell you.
Ndichinzwa rudo somunhu kwamuri asi rudo rwaMwari runondimanikidza.
Now, the same Holy Spirit that performed in the days of Abraham, performed in the days of Christ, promised to be here to do the same thing. He's here.
Mweya mutsvene mumwe chete wakanga uriko mumazuva aAbraham, wakazviita mumazuva aKristu, wakavimbisa kuita zvinhu zvimwe chetewo Uri pano.
Now, if I've told you the truth, God's obligated to that truth. If I don't keep my word, I'm not a man of my word. If you don't keep your word, you're not a man of your word. Now, I might promise you something, I couldn't do it, but I'll come tell you. If I owe you something and hide from you, I'm a hypocrite. If I come tell you I owe you, but I can't pay you, but I'll do the best I can, then you forgive me and help me.
We
all owe God something. We owe Him our lives. Let's be honest about it. Walk out and say, don't say, well, now look, I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Pentecostal, I'm Church of God, I'm Nazarene, I'm Pilgrim Holiness.
Famba uchiti usataura kuti zvino tarisa ndiri Presbyterian, ndiri Methodist, ndiri Pentecost, ndiri Church of God, ndiri Nazarene, ndiri Pilgrim Holiness.
Don't think that. There'll be millions of those in hell.
Safunga kudaro, pachawana mamirioni veavo vanenge vari mugehena.
You be a Christian in Christ.
Iwe iva muKristo, muna Kristo.
How many say, Brother Bram, remember me in prayer now. I want to raise them. God bless you.
Vangani vangataura kuti hama Branham, ndirangarirei mumunamato wenyu iko zvino.
Lord, you see their hands. The hour is here. The great Holy Spirit has hushed this building this morning. I sense your presence. I realize that you're here to honor your word. Ah, the Lord have planted it out, watered day and night. Lest some should pluck it from my hand.
Inishe ndakadyara ndichadiridza masikati nousiku kuti parege kuva nomumwe anobviswa muruoko rwangu.
You sent forth your word to do a purpose and it'll have to do that, Lord.
Makatumira shoko renyu kuti riite zvarakatumirwa uye richaita richafanira kutoita izvozvo Ishe.
The scripture says that you're the same yesterday, today and forever. They could not believe, them people in your days could not believe that the Holy Spirit was in you. And you made yourself, being a man, God, which you was a virgin born Son of God that came to the earth to redeem us from our sins.
Nokuti makanga muri mwanakomana wamwari akaberekwa nemhandara akauya panyika kuzotidzikinyura pazvivi zvedu.
And because if they seen the Spirit of God in you, they tried to make it different.
Nokuti vakaona mweya wamwari mamuri vakaedza kuti hausiriwo.
And you told them, Lord, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works.
Makavaudza Ishe, handisi ini ndinoita mabasa, ndi Baba vangu vanogara mandiri.
You called Abraham your father. Abraham saw my day.
Abraham ndi baba venyu. Abraham akaona zuva rangu.
Sure he did when he was standing by him. Saw him do that works and signs. He saw my day and rejoiced.
Chokwadi akariona. Paakanga akamira naye akamuona achiita mabasa aya nechiratidzo ichi. Akaona zuva rangu akafara.
Said you error, not knowing the scripture, neither the power of God. How that God could overshadow a virgin and bring forth a son by a virgin birth and dwell himself in the fullness of his power in that one man.
And
I can take that same blood from that body that he gave as a sacrifice and sanctify a people that himself might live in, continue his work to the end of the consummation.
We aizo tora ropa rimwe chete kubva pamutumbi wakapa sechipiriso ozochenesa vanhu vaaizogara mavari iye pachake oenderera mberi nebasa rake kusvika kumagumo ezvinhu zvose.
No. God, wake people up to see that. Granted.
Oh, Mari Mutsaiwanu kuti vaone izvi. Zvitei.
Save everyone that raised their hands.
cleanse their hearts.
Pane Simon, wosa sumza ruoko, chene Simon yao.
Lord, my hands are up. Cleanse me, O Lord.
Ishe maoka unga kasumukao, chene Simon ishe.
This is a house of correction. This is a place where we should be washed.
Ino imba yokugatiriswa, ino ndiyo nzimbo yatinogezeswa.
Let the Holy Spirit wash us this morning and cleanse us from the corruption.
Ndegaimwe yamchene kuti geze mangwana nano.
We pray, Lord, that there will not be a person leave here, but what will be filled with your Spirit. Maybe there won't be one emotion from the outside when it happens. But Lord, go on the inside. Pull off the shell.
Amen.
Show us what we are, Lord. Granted.
Asi ishe ndai mukati mubvise chidzitiro mutiratidze zvatiri ishe zvitei.
And then fill us with your Spirit, with a heart that's true and pure.
Uye mutizadze nomweya wenyu nomoyo une chokwadi wakachena.
And in this time of persecutions and hard trials, you will grow sweeter and dearer to us as we walk along, waiting for that day.
Zvino panguva ino yokutambudzwa nemiedzo yakaoma mucharamba.
Our tears run down our cheeks for the sins of the city. May the Holy Spirit look down and say, there's one that I can mark. He's mine. She's
mine.
Grant it, Lord. May it be found among us today. We ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
When I come to the river at the ending of day, and the last wind of sorrow has blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I want to know Him now. Take my hand, precious Lord. Lead me on. Let me stand. Let me stand here, Lord, against everything that's called wrong. Everything that looks wrong. I don't care what anyone says. Let me stand, Lord. When I've done all I can do, help me stand. Take my hand and pull me through it, Lord. Do something. Let me stand. When them things come and the treasures of this world and all of its pomp and its glory blind my eyes to it, let me only see Him who died for me.
Kana zvimwe zvakuuya ufumi hwenyika kuremekedzwa nokubwinya kwayo, vharai maziso angu kwazviri, regai ndione.
They cost every friend I got, they cost everything I got. I don't mean one thing. I'll surrender it all on the altar. That's it. Let me stand, Lord. Someday when the breaths are blowing against my face and I know that my heart's gone and my days are finished, my time's up, my card's taken from the rack. I
want to
not cross Jordan alone. You'll be there. And when the darkness I see, you'll be waiting there for me.
I won't have to cross Jordan alone.
Onka ndawa kuona rima anenga kandimirira andizo vambuki Jordan ndoga.
I'll stand for him now, he'll stand for me then.
Kana ndikamira ndiri kuti rake iko zvino achandimiririra.
I'll live for him who died for me. How happy then my life will be. That's the way I was.
Ndichararamira iye akandifira ndinozova nomufaro muupenyu hwangu. Ndiyo nzira yandiri kuda kumira nayo.
I guess there's sick people here. Did you have any cards? I forgot. Did they give out cards?
Ndinofunga kuti pana vanhu vari kurwara pano. Apa makadhi okunamatirwa. Ndakanganwa. Vapa here makadhi okunamatirwa.
Is any cards give out? Anybody got prayer cards?
Pano makadhi apiwa here? Pano munhu here apiwa kadhi rokunamatirwa pano?
Just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe, just have faith, don't doubt.
Ndakamirira mweya muchene. Kana ukangotenda chete, iwano kutenda, sakadzi.
If God will reveal to me your troubles, whatever it is, I don't know.
Kana Mwari akandiratidza dambudziko rako, kana chingava chii handizivi.
If you raise your hand, you don't know me, and I don't know you.
Kana ukasimudza ruoko rwako, ukaratidza kuti handikuzivi, neni, haundizivi.
Then if God will reveal here, would you believe it was the same angel that brought the message just before the destruction back there? It would be the same angel that was bringing it right now before another destruction?
Kana Mwari akandiratidza pano, unozotenda here kuti ndiyo ngirozi yakaunza mari dzokuparadzwa kusati kwauya kumashure uko inenge iri ngirozi imwe chete iri kuzviunza iko zvino kumwe kuparadzwa kusati kwauya zvakare.
Would you believe that? If you would, raise up your hand. All right. May the Lord grant it.
Unozotenda here? Kana uchizvitenda sumudza ruoko rwako, zvakanaka, zvakanaka. Dai Ishe akazviita.
He's sitting close to me. There's another one sitting close to me. It's Mrs. Snyder here, or this Miss Murphy here, what her name is, sitting right here. I know them.
Ah, garapa jukuneni. Pano munga garapa jukuneni. Di Mai Snyder, varipano, kana awa Mai Murphy. Tiro starao, waka garapano, di noaziwa.
I don't know this man. He's a stranger to me. But God knows him.
Andi zvemuru moyo, atisatambo onana, asimwara anomuziva.
If God will reveal it now, how many of you know that it's not, you don't look at me.
Zvokana Mwari, akandi zarurira iko zvino. Vangano vanozviziva hazvisi musatarira kwandiri.
I'm a Kentucky hillbilly as far as that concerned.
Ini zvangu ndiri munhu wekumakomo wekuKentucky kana tava kutaura zvinhu izvi.
I don't even have enough education hardly to write my own name.
Ina handina kudzidza zvakakwana, handikwanisi kunyora zita rangu.
But there's one thing I do know, I know him. And that's all I care to know.
Asi pane chinhu chimwe chete chandinoziva, ndinomuziva, uye izvi ndizvo zvandinoda kuziva.
I don't pay attention to what my grammar.
Musaitanya nokutadza kutaura kwangu.
You might think that my sermon this morning is all out of line and everything. You lined up with the Bible one time, see if you ain't right on the zero target.
Munokwanisa kufunga kuti mharidzo yangu mangwanana ano yanga isingaenderani nezvimwe zvose, asi ienzanise neBhaibheri imwe nguva uone kuti ha. Nangani pachokwadi here?
See if your scope ain't in when you put it on there.
Moona kana grazi rokunangisa risipo kana zvaiswa imomo.
Don't lie with your own thoughts, but lie with what he said.
Uzazvenzanisa nepfungwa dzako asi zvenzanise nezvakataura.
Straight is the gate. Narrow is the way, and few there'll be that'll find it. Because broad is the way that leads to destruction, and wide is the gate, and many will go in there at.
Tiwo rakamanikana nenzira inete vashoma vachaiwana nokuti nzira yakapamhamha inoenda. Kuparadzwa nesu iguru vanopinda naro vazhinji.
Millions times millions are going there. One out of a million will probably be the way it comes.
Mamiriyoni namamiriyoni achapinda naro mumwe chete kubva mumiriyoni ndiyo nzira yachava vazviona.
Now he never gave that number, but he said as it was in the days of Noah, 8 souls. As it was in the days of Sodom, 3.
Ndizvo zvakataura zvino haana kutaura kuti vangani asi akati sezvakanga zvakaita mazuva ano. Vanhu vasere zvakanga zvakaita mumazuva eSodoma vanhu vatatu.
Out of the whole thing, 3 were saved by fire. So will it be.
Kubva muboka rose vatatu vakaponeswa mumoto ndizvo zvachavawo.
Now if anybody is real spiritual, I want you to look at this man sitting here. He's watching me just as constant as he can.
Kana pano munhu womweya ndinoda kuti utarise kumurume uyu akagara pano akanditarisisa.
Raised up his hand. I don't know him, never seen him, I don't know nothing about him. He's just sitting there looking at me.
Asimuzaro woko rwake andimuzivi andisati ndambomuona uye hapana chandanga ndichiziva pamusoro pake akagarapo akanditarisa.
But see, he's making a contact, he's praying. Now that's right.
Asimaona ari kudonza, ari kunamata. Zvino ndizvozvo.
Now if the Lord will tell me that man sitting that far from me, and this is our first meetings, and there he sits there.
Nokana Ishe akandiudza murume uyu akagara kure neni, uye ndiko kokutanga kusangana, uye akagara ipapo.
If the Lord will reveal to me what he's I couldn't heal him. I couldn't do that, because God's already done that.
Kana Ishe akandiratidza kuti ina handikwanisi kumupodza, handikwanisi kuzviita nokuti Mwari akatozviita kare.
But it would increase your faith.
Zvinokurudzira kutenda kwenyu.
Everybody sees now is right here, just the same spirit.
Munhu wose ari kuzviona iko zvino ari pano mweya mumwe chete.
Remember, Jesus promised this before the end time. It's always been the last sign.
Rangarirai Jesu akavimbisa izvi maguma asati asvika. Nguva dzose chakagara chiri chiratidzo chokupedzisira.
The other day, Leo and I were sitting on the street and some of us talking. Now I keep feeling there's a change coming.
It was while Leo, Neni, Takanga, Takagara, Mungwagwa, Uya, Wamwedu, Wakanga, Chitaura, Wenda Karamba, and Chins, Wakuti, Panda, Kushanduka, Kurikuya, Kushanduka, Kurikuya.
When we spoke of it, it won't be a change in my ministry, because it can't be no more. But it'll be a change in me.
But Akataura, Pamsoro Paso, Akunga, Kushanduka, Mshumiro Yangu, Nokuti, Aicha Shanduki, Azukuchawa kushanduka kwandiri.
I've always been a weakling and just let people lead me and guide me and send this way and that way.
Nguva dzose ndakagara ndiri munhu asina simba, ndichirega vanhu vachinditungamirira, vachinditumira nenzira iyi nenzira iyo.
If I'd have done something the Lord told me to do a long time ago, I wouldn't be in the trouble I'm in today.
Dai ndakanga ndaita zvandakataurirwa naShe kuti ndiite kare, ndingadai ndisiri dambudziko randiri nhasi.
I'm going out this next week to be alone with God. Yes, sir.
I
must hear from heaven. I don't
want
to be a weakling. I want to stand on my own convictions.
A
man keeps coming right back to him. He's sitting right back because that man is believing. He's actually believing.
Murume uyu zviri kuramba zvidzoka kwandiri akagara kukupedzisira nokuti murume uyu ari kutenda.
I watch the audience everywhere and it falls right straight back to the man. He has need, he's burdened. But he's burdened for somebody else. That's right. You're praying for somebody else. You got somebody else on your heart. That's right, isn't it? It's a friend. If I tell you what's the matter with that friend, you believe me to be God's servant?
Shamari yako, kana nikakuudza kuti chii chakakanganisika neshamari yako, unozotenda here kuti ndiri muranda waMwari?
It's alcoholic. That's right. If that's right, raise up your hand.
Chidhakwa chemakoko, ndizvo. Kana zviri izvo, simudza ruoko rwako.
You believe?
Munotenda here?
Somebody over here, raise up your hand, a woman back in here, someone. Yeah.
You don't know me? I'm
a stranger to you all? I don't know you, but God knows you. You believe
that? If
God will reveal to me what's on your heart, will you believe me to be his servant?
Little lady,
what's your trouble about that baby there?
Right. And
that baby has eczema on his face. The doctor can do nothing about it.
So manawe ane chirwere chiripa ganda rokumeso kwake chiremba hapana chanokwanisa kuita pamusoro pechirwere ichi.
You're a stranger here, you and your loved one sitting there.
Urumenzi pano iwe nehama yako yakagara apo.
You believe God can tell me who you are, where you come from? You believe it?
Munotenda kuti Mwari anokwanisa kundiudza kuti ndiwani uye kuti wabva kupi? Unozvitenda here?
Would you accept the healing of the baby if you would? All right, you can go back to Somerset, Kentucky, where you come from, and begin to make it wrong. Give Zima Lee the baby. If you can believe it.
Wagamuchira here kupodzwa kwemwana wako kana akamupodza zvakanaka unokwanisa kudzokera kuSomerset, Kentucky kwaunobva zvinotenda kuti achapora chirwere chiri paganda rokumesa kwemwana chichapora kana ukazvitenda.
When I mention that word, somebody standing back there in the hall from Somerset, Kentucky, praying with a heart trouble.
Panangota oranjimboi, panomumwe munhu akamira kumashure anobva kuSomerset, Kentucky,
You believe that God would make him well? If you believe it with all your heart, you believe that God would heal and make well. I believe someone's hand come up right along in here, right along, a lady. Yeah, I seen your hand.
Pano, panapa. Tinotenda kuti pane mumwe munhu asimudza ruoko pano, pano mudzimai. Hongu ndaona ruoko rwako.
My stranger, you lady. I don't know you. We've never met.
Hatizivani here mudzimai, handikuzivi, hatisati tambosangana.
You believe me to be his servant? You do?
Unotenda here kuti ndiri muranda wake? Unotenda here?
You got a burden on your heart or something? You believe if God can reveal it to me, you believe it's the same spirit that is in Christ? Your husband sitting there, he believed the same thing too? Would you believe the same thing? It's about your little girl sitting next to you there. That's right. She has cancer, but do you believe that God will heal her? If you do, raise up your hand.
Alright,
lay your hand over on the child. Lord Jesus, in the presence of your spirit, I condemn the devil that's killing the child. I place by faith the blood of Jesus Christ between that killer and the child. Let it live. Amen. Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe, all things are possible correctly. Somebody else back in there raised up their hand somewhere. You, a lady on the end. You believe me to be God's servant? I don't know you, you don't know
me.
You believe that God can reveal to me what's your trouble? Would you accept Jesus to be your healer or provider, whatever it is, whatever it's? You believe it then? All right, then that nervous break that you've had, that's what you had. If that's right, stand up on your feet. If that's right, just so the people will see that it's the truth. All right, it'll leave you now. You go home and be well. God bless you. You're from Kentucky too. That's right. Lady sitting next to you is from Kentucky also. She is also. I don't know you, do I? But I can tell you got something wrong with you. If I can tell you what's wrong with you, except Christ as your healer, it's in your hip. If that's right, raise up your hand. Way up high so the people can see. All right, go home now. I'll leave you. Your faith makes you well. I challenge you to believe. I challenge your faith to believe. Here sits a lady here praying. Got her handkerchief up to her face. I don't know you. God knows you. God knows you. You're from Joliet, Illinois. You got a tumor. That's exactly right. You might wonder, yes, that's a woman Rosella brought. That's
right.
Wait, she told me about that, but she never knew. I never knew the woman. That's right. This happens to be the woman's faith was great.
I'll
tell you one thing you know that I don't know. You're praying for this child sitting here on the end of the seat that's sick. That's your child. That's right. Amen. You know, I didn't know that.
Mwana uyu akagara pano panoperera benji ari kurwara mwana wako ndizvo amen unoziva kuti ndanga ndisingazvizivi izvi.
There it is, it's the Holy Spirit. Do you believe it? Do you accept it?
Ono uyu mweya mutsvene munozvitenda here? Munozvigamuchira here?
Then if that's right, what I said about straight is the gate and narrow is the way is right.
Zvokara zvirizvo zvandataura pamusoro pokuti suo rakamanikana nenzira inete ndezvechokwadi.
Jesus Christ, God's Son, is right here now.
Jesu Kristu mwanakomana waMwari ari pano iko zvino.
The Spirit of the living God is right here. Do you believe
it? Mwari mupenyu uri pano, munozvitenda here?
Then let you know that I'm not nobody to heal. I'm not a healer. But the Spirit of God just chose me to manifest itself.
Zvino kuti muzive kuti handisi ini ndinopodza. Handisi mupodzi asi mweya waMwari wakangondisarudza kuti uzviratidze pachawo.
I don't have no education. I have no knowledge of anything.
Handina kudzidza, handina ruzivo rwechimwe zvinhu.
But it's His Spirit that does it, you see? And He wants you to know that I've told you the truth.
Asi mweya wake unozviita, munoona? Zvino anoda kuti muzive kuti ndataura chokwadi.
This is the truth that Jesus Christ makes every one of you well right now. If you believe that.
Ichi ndicho chokwadi chokuti Jesu Kristu anopodza imi mose kana muchitenda.
Now, just as if it worked in Kingston, which the missionaries or whoever it is back there seen it work in Kingston, by the thousands being healed.
Zvino sezvandiri kana zvakashanda kuKingston uko mamissionary kana angavani ari kumashure uko akaona uchishanda kuKingston pakapodzwa zuru zvavanhu.
Why won't it work here in this America where we have the way it is now? Why can't we believe it?
Sezvingashandi muno muAmerica kwatinoona sezvataona iko zvino sei tisingautendi.
Because we can't cross that little riffle yonder.
Nokuti hatikwanisi kudarika pamuganhu.
Do you believe it? Raise up your hands.
Munozvitenda here? Simudzai maoko enyu.
Now those same hands lay on somebody next to you. Let me pray for him right here. Don't you have no more doubt in your heart. This will end it.
Maoko aya isai maoko pano mumwe munhu ari pedyo nemi. Ini ndiko kunamatirai ndiri pano. Zvino musakadzika mwoyo yenyu. Izvi ndizvo zvichazvipedza.
Oh, my brother devil. How I wish, how I pray, how I...
Oh, ini zvangu hama nevhu. Ndinoshuva sei, ndinonamata sei kuti ini.
You might think I'm beside myself. I'm not. I know right where I am.
Ungafunga kuti handisi mupfungwa dzangu dzakakwana. Handizvo. Ndiri kunyatsoziva pandiri.
If I could only get this little thing over to you.
Dai ndaikwanisa kukuzivisai zvinhu izvi.
Do you realize that Jesus Christ, God's Son, here in the midst of the people this morning, right now, present right now, showing Himself.
Munoziva here kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari ari pakati pavanhu mangwanana ano iko zvino, ari pano iko zvino achizviratidza pachake.
Well, you say, Brother Branham, you said that.
Zvino munoti hama Branham imi mataura izvi.
How did I say it? I don't know yet.
Ndazvitaura sei? Ndanga ndisingakuzivi.
There's another woman with TB. You're healed, sister. Bless you.
Pane mumwe mudzimai uyu ane TB. Wapodzwa zvanzi. Mwari akuropafadzei.
I beg your pardon. He's praying for a woman with TB because it's a gray-headed woman.
Regerero wanga uchinamatira mudzimai ane TB nokuti mudzimai akachena musoro.
All right. Believe it. All right, he's here. It's his presence.
Hongu zvakanaka tenda. Zvakanaka. Ari pano hupo hwake.
Now here's what he said. These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Zvino zvakataura, zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda kana vakaisa maoko pamusoro pavanorwara vachapora.
How can he lie?
Angarova nhema sei?
See, it ain't on him, it ain't on me. Now it's on you. Now you believe.
Maona hazvisi kwaari, hazvisi kwandiri, zvava kwauri. Zvinotendai.
I'm looking at a little woman sitting back there just now. She's got a lot of faith.
Ndakatarisa mudzimai muduku akagara apo iko zvino anokutenda kwakakwana.
Her and her husband just newly come to the Lord.
Iye nomurume wake vachangotendeuka kuna She.
She sat right in this meeting, had a rupture. The doctors go to operate on her just before, and her baby was fixing to be born.
Akanga akagara mumusangano uno. Akanga ane ronda rakanga richazovhiiwa nachiremba. Zvino akanga ava pedyo nokupona mwana.
And the doctors go to operate afterwards. But the baby was born and they can't find no hernia no more. It's all gone.
Zvino chiremba aizomuvhiya mushure mokunge apona mwana. Asi mwana akazvarwa. Asi havana kuzoona chirwere zvakare. Zvose zvakapera.
See, why she just sat like she never was up here at the platform like that.
Maona sei akagara. Akanga asina kumbouya pa platform pano seizvi.
She just sat back there and bleed. Is that right, Mrs. Green? I believe it is back there. That's right, see your hand?
My green. The doctor can't
even find the rupture. It's all gone.
Why
she believed it, just stepped out and said, it's right. Now you do the same, and every affliction you've got will have to leave. God, who can send something into a human body? That phantom of that serpent bite that was in that man's foot, poisoning to kill him? He can stop it and kill it right there. How much more can he kill the sicknesses in your body? Because that man was in distress and he had to have help. You've got to too. If you don't have it, you die. Now keep your hands on one another. Don't you pray for yourself. You pray for the person next to you. That's Christian
life.
Learn this, that as you do to others, you do to Christ.
When
you be good to somebody else, you're being good to Christ. If you mistreat somebody else, you're mistreating
Christ.
Oh, my. If I could only get this to be go over, if I could just let the people see it, what I'm looking at, what I'm feeling, and what I know this going on, see?
Oh, ini shango, oh, dai, ndika, kwanisa kuti muone zvinhu izvi, dai, ndika, kwanisa kuti vanhu vaone zvinhu izvi, zvandakatarisa, nezvandiri kunzwa, nezvandiri kuziva kuti zviri kuitika, maona.
How Christ is pushing after that message this morning to get right down into the hearts of the people and create something. Not an excitement, not an emotion. It comes with it.
Kwete kufarisa, kwete manyawi, zvinogona kuya nazvo.
But to create an undying faith there that won't say, give an inch to the enemy.
Asi kusika kutenda kusingafi, kusingapikana inji kumuvengi.
He'll hear my prayer, he'll hear yours. You pray for one another now, while I pray for all of
him.
Oh Lord, this great crucial moment, we realize that this is going to mean the difference between death and life to many.
Oh, Ishe, nguvai no huru yakaoma, tinoziva kuti zvichareva mutsauko pakati porufu noupenyu kuvazhinji.
And I tremble in thy presence. For I know, Lord God, that I must pray with all my heart. My realize that even though that there may not be a sick person in our midst in another 5 minutes, that every person here will recognize that you're here. Here they stand this morning, Lord. Let them people raise up their hands who knew that I know them not and nothing about them. But your Spirit knows them.
Do
you know the secret of their heart? How much more do you know their afflictions and their sufferings? Then, Lord, let it be today. Let it be even now that your Spirit will touch their sick bodies. Grant it, Lord, they're praying one for the other. And I pray, dear God, that the Holy Ghost will make it so real to them that they'll never disbelieve it again. And there is another sickness, Lord, which is far greater than this physical sickness, is a spiritual sickness.
kwakanyanya kunodarika kurwara kwapanyama kurwara kwapamweya.
May every heart be open.
Dai moyo wose wazarurwa.
Lord, how can it be that you stood there by the side of Abraham and performed this same thing?
Icho zvingava sei kuti makamira parutivi rwaAbraham mukaita zvinhu zvimwe chetezvo.
Told Sarah, which was behind you, the scripture says. In the tent, she laughed and you told her.
Mukaudza Sara kanga ari seri, imi gwaro rinoti ari mutende akaseka, imi makataura naye.
And Abraham recognized that that was Elohim, the great God.
Abraham akaziva kuti ndi Elohim, Mwari mukuru.
In a few minutes, you were disappeared out of his sight.
Kwapera maminiti mashoma makanyangarika kubva pamberi pake.
And Lord, when Jesus stood and did the same thing, and said you called Abraham your father, and yet you say you know the scriptures.
You know, Ishe, you know, Jesu paka mira chita, zvinhu zvimwe chete, akati makati Abraham ndi baba venyu, uye munoti munoziva magwaro.
Said you do error not knowing the scriptures, neither the power of God. And they called him Beelzebub.
Akati munokanganisa nokusaziva magwaro kana simba ramwari, zvino vakamudana kuti Bheerizebhuri.
But you promised it in the last days that you'd pour your spirit again.
Asi makavimbisa kuti namazuva okupedzisira maizodurura mweya wenyu zvakare.
The prophet said in the evening time it shall be light. And here we are.
Profita akati munguva dzamanheru kuchava nechedza, zvino tiri pano.
When this illegitimate world is tumbling under sin like a drunk man stagger home at night.
Nyika ino yeupombwe pairi kudzadzarika pasi pechivi sechidhakwa chiri kudzoka kumba manheru.
Soon she'll be blown into the midst. There'll not even be volcanic dust hardly left of it.
Pasina nguva refu ichatsemuka napakati panenge pasina kana guruva revolcano rinosara pairi.
And we see the time ticking away.
Tinoona kuti nguva iri kupera.
Oh, God, take every doubt away from us. Move us into that cycle just now.
Oh, Mwari, bvisai kuadzika kwose matiri tipinzei mumafambiro aya iko zvino.
Come, Holy Spirit. Hold out your great wings. Brood over this little audience of people just now. Let yourself saturate into their hearts.
Uyai, Mweya Mutsvene. Simudzai mapapiro enyu makuru. Vhumbatirai pamusoro pavanhu vari muungano ino iko zvino uye mupinde mumwoyo yavo.
Let them know that you're in divine presence, that it's you. I'm the Lord who heals all thy diseases.
Vaite kuti vazive kuti muri muupo utsvene, kuti imi ndimi Ishe anopodza zvirwere zvenyu zvose.
May your presence do something to their heart that'll cause them to go from here this morning believing with all that's in them.
Dai upo hwenyu hwaita chinhu mukati mumwoyo yavo chinovakonzera kana vachibva mangwanani ano vachitenda nazvose zviri mavari.
May every sick and afflicted person be healed.
Zvinodai munhu wose ari kurwara naari kutambudzwa apodzwa.
For as your servant I stand and condemn every devil. Condemn the sickness. Condemn Satan.
Nokuti somuranda wenyu ndinomira ndichituka madhimoni ose, ndichituka urwere hwose, ndichituka Satan.
You have lost and you're nothing but a bluff. And we call your hand on it this morning in the name of Jesus Christ.
Wakundwa uya hausi chuna si unongo chikisidzira. Zvino tinokurayira mangwana nano kuti ubvise ruoko rwako muzita Jesu Kristu.
And as his servant preaching his word and telling the people the truth that to get right and to line up with God's word.
Zvino somuranda wake ndichiparidza shoko rake ndichiudza vanhu chokwadi kuti vaite zvakanaka nokurayira neshoko raMwari.
I condemn you, Satan, in the name of Jesus Christ. Depart from every one of these people who's come from far and near to be healed.
Ndokutuka Satan musara Jesu Kristu ibva pana vanhava vose vabva kure navabva padyo kuti vapodzwe.
You get from this audience and from this people, I adjure thee by the living God.
Iwe ibva pakati peungano ino napakati pavanhava ndinokurayira naMwari mupenyu.
And the Bible said the affectionate fervent prayer of a righteous man shall avail much.
So Bible rakati munamato womunhu akarurama unobatsira zvakanyanya.
And many righteous men had their hands laid on the sick this morning here.
No vanhu vakawanda vakarurama vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara mangwanani ano.
Oh, Satan, you would like to get him to think it was me. Then you take the glory from him.
Oh, Satan, ndoda kuti vafunge kuti ndini. Zvino unobva wabvisa kubwinya kwavari.
But it's their faith in God too. They believe God.
Asi kutenda kwavo muna Mwari zvakare, vanotenda Mwari.
And you'll have to move by their faith. So take your journey away from here and go into outer darkness where you belong. I condemn you in the name of Jesus Christ, by the authority of God's Bible, my commission by an angel. Now go in the name of Jesus Christ and let them be free. Amen.
Amen.
Amen. Do you believe?
Amen.
All your hearts at your heel, raise your hands. Say, I now accept Jesus Christ as my healer. Shadows has vanished from me. I now accept him in the fullness of his power, in the blessedness of his presence.
Amen.
I accept him.
My faith
looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Let's raise your hands real sweetly to him now.
While
life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, O God. Bid darkness turn to day, why sorrow's fears away, nor let me ever stray from thee.